Apo hama Neville vanga vachitaura zviziviso izvozvo kuti hama Moore vaitaura rimwe zuva vachitaura nezvemweya washe wakapinda uchipinda muchivakwa. Vakati vakava mukuru kwazvo imomo zvekuti ndakafunga kuti kubvutwa kwakanga kwauya kusvikira ndatarisa kwese kwese ndokuona vamwe vagere pano. Ndikati kwete, hakusati kwasvika nazvino, nekuti kana vachiri pano zvadaro ndinoziva kuti ndichiri pano. Saka dzimwe nguva mweya washe unova wakanaka zvakadaro kwatiri. Tinofara zvikuru kuva neshamwari dzakawanda dzatinoona muchivako vakawandisa zvokuti ndiedze kuvataura. Ndazokaruka ndacherechedza vapinda napamukova. Hama Kapenda, murume akachatisa mudzimai neni pamwe chete. Hama Kapenda, vanga vari chikomborero chikuru kwatiri pano pachechi, uye vanga vari chikomborero kwatiri munzira yokushumira, uye vanoparidza chero hako chero kwakawanda, uye tinofara kuva navo muno pamwe nevamwe vakawanda kwazvo. Zvino pane mumwe mubvunzo pano wandakapiwa manhero apfuura. Hama Branham, mhandara shanu dzakapusa dzaMateyo 25 dzinoverengwa sevakasara vemarudzi here? Ndinonzwisisa kuti mhandara shanu dzakapusa dzakaponeswa, asi dzinofanira kupfuura nemunguva yekutambudzika kukuru. Ndizvo here? Kana zvakadaro, ndekupi pekupedzisira kwadzichagumira? Dzingava here makwai akaparadzaniswa kubva kumbudzi muna Mateyo 25:33-34? Mudzidzi webhaibheri akanaka kwazvo maererano nezvandino kuzvifungawo zvakare kuti ndivo vakasara. Mhandara yakarara ndeavo vakasara vanotaurwa nezvavo muna zvakazarurwa. Vembeu yemudzimai vanochengeta mirayiro yaMwari uye vane chapupu chaJesu Kristu. Mudzimai anotora chidimbu chejira zvino ochiwaridza pasi. Saka zvino ndiro raari kucheka yake, kana kuti anotora patani yake oisa chero paanoda nechero nzira yaari kuzocheka nayo. Uye zvadaro, rasiya racho ndiro rinonzi rasara, asi anosarudza kuricheka kubva pane imwe nzvimbo nekufunga kwake kwakasununguka. Asi rinosara racho ndiro rinonzi rasara. Zvino kana mukacherechedza, kwaiva nemhandara shanu dzakapusa neshanu dzakachenjera. Vose vakanga vari mhandara vakagadzirwa nechinhu chimwe chete. Asi nekusanangura, Mwari vakasarudza mwenga wavo nekusanangura nyika isati yavambwa, ndokuisa mazita avo mubhuku reupenyu regwayana rakaurayiwa nyika isati yavambwa. Nyika isati yambotanga, Mwari mupfungwa dzavo vari vasina magumo. Uye tinoshandisa izwi dzimwe nguva kuti kufanotemera, asi harina chaizvo kujairika muzera rino rechechi ratiri kurarama mariri. Zvirokwazvo raiva chinhu chikuru chakashandiswa mazuva aivaifira chitendero, nekuti vakaritenda zvemazvirokwazvo. Asi yabva pariri zvino kuenda kupfungwa dzezvemitemo, dzidziso yezvemitemo muchechi inouya, chaiva chinhu chakanaka, nokuti zvose zvakanga zvaenda kuchicalvinism muengland kusvikira vakanga vasisina kana rumutsiriro zvachose. Uye John Wesley akauya achiparidza dzidziso yechiarminian yakazvienzanisa. Mwari vanogara vachizvienzanisa. Saka zvino mhandara yakapusa ndiyo yakanga isina mafuta mumarambi avo, iyo yatinotenda kuti yakakandirwa kunze kurima kunze uko kuchava nekuchema, kuungudza nekugedhagedha kwemeno. Uye kana ukazvienzanisa, kana zvinyorwa zvako zvepazasi zvinozozvidzosera kumashure zvakare kune kutambudzika kukuru. Uye ndinofunga kuti ndivo vanosara vachizopfuura nemukutambudzika kukuru. Uye chidzidzo chikuru ipapo dai taiva nenguva yekupinda machiri. Kana iwe zvinorangarirai, ndakataura pakutanga apo pamunonzwa matepi, zvinhu izvi zviri maererano nenzira yandinozvitenda kuve zviri izvo. Maona, zvino kana zvisizvo handizivi kuti ndizvo zvazviri ini. Uye ndinogona chete kutaura zvandinotenda, uye handireveri kurwadzisa manzwiro echero munhu upi zvake. Tinofanira kungozvisiya padivi patinopinda uye tobva tatora chinhu chakataurwa. Zvino tochinzvera uye toona chaizvoizvo kana chiri magwaro here kana kuti kwete. Ndiyo nzira yakanakisa yekuzviita. Zvino nekuti muzuva ratiri kurarama mariri zvino, munyika umo makakoororwa nguva nenguva 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 nemhando dzose dzezvinhu zvose. Saka zvakaoma kuita kuti vanhu vangonyatsozvibata sezviri munharaunda yenzvimbo isina kumborimwa. Ukavaudza vanozvitenda, ndiyo nzira yazvinoenda nayo. Asi zvino mumwe anouya aine pfungwa iyi, uye mumwe anouya ako aine pfungwa iyi, uye tine machechi emasangano angangosvika mazana mapfumbamwe neanoraudzira akasiyana, uye imwe neimwe ichipesana dzidziso yayo kune imwe. Zvino panofanira kuva nemumwe munhu ari kukanganisa uye nemumwe ari pachokwadi. Saka zvino umbowo chete hwazvo ndehwokuzvidzosa kubhaibheri. Munoona, regai bhaibheri. Zvino nguva zhinji vanhu vanoisa dudziro yavo pachavo, asi tinoedza nepese patinogona napo kusaisa chero dudziro yemunhu pazviri. Ingoriverenga sezvariri uye woti ndiyo nzira yariri. uye zvakare ndagara ndacherechedza. Kana wakatora izvo chete zvavakataura, zvichaita kuti zvinhu zvose zvinyatsopindirana nemazvo mumagwaro. Zvakada kufanana nekuumba pamwe chete mufananidzo uri muti zvimedu zvimedu twakavhengana. Unofanirwa kutarisa patani usati wagona kuisa mufananidzo uri muti zvimedu zvimedu pamwe chete zvakanaka. Kana ukasadaro, ndaigara ndichiti waizova uine muchionwa chako, waizova nemhou ichinhonga uswa pamusoro pemuti. Saka izvozvo hazvaizoratidzika zvakanaka. Uye kana tikangobvumira Mweya Mutsvene, ndiani akanyora Bhaibheri? Mweya Mutsvene wakafamba pavarume vakanyora Bhaibheri. Zvino pasina Mweya Mutsvene, zvisinei nokuti wakadzidza zvakanaka zvakadii, haufe wakarinzwisisa. Nokuti kunyange Jesu akatenda Mwari kuti vakanga vazvivanza kubva kumeso evakachenjera nevakangwara, uye vozvizarurira kuvacheche avo vaizodzidza. Uye mumwe nemumwe vadzidzi vainge vari vanhu potse potse vasingagoni kunyora nekuverenga uye vasina kudzidza kunze kwemumwe chete, zvino aiva ari Pauro. Zvino Pauro akati akatozokanganwa zvose zvaakamboziva kuitira kuti awane Kristu. Saka akaudza chechi yevakorinde iye haana kuuya neuchenjeri hwevanhu nekutaura kukuru, nekuti ipapo kutenda kwavo kwaizova muuchenjeri hwevanhu, asi akauya kwavari nesimba uye nekuratidzwa kwemweya mutsvene, kuti kutenda kwavo kugozozorora pamabasa emweya mutsvene maererano neshoko ramwari. Uye ndipo patiri kuedza kurembera nepedyo napo izvozvi, nokuti vhiki risati rapera, kana nguva panozopera vhiki, muchazviona. Ndizvo chaizvozvo zvange zviri. Kashinda kadiki ikako kachauya kachidzika nemuzera nguva yose iyi. Ndinokutendai nekuisa bhodhi kumusoro zvishoma, zvinoratidzika zviri nani. Zvino, isu ndinoshuvira kuti dai taiva nazvo nguva yose chando, kuitira kuti tingotora rose bhuku rezvakazarwa tongopfuura chaimo nemariri. Idzidziso dzakanaka kwazvo imomo. Uye ndinorangarira, ndinofungidzira anga ari makore angaita 20 apfuura kana kuti 25, apo chechi yakanga ichiritsva. Takatanga imwe kwekutangisa kwechimwe chirimo, uye ndokutoda kutosvika pane chimwe chirimo chaitevera, tichipfuura nemubhuku rezvakazarurwa. Zvino ndinorangarira ndichitora bhuku raJobho. Ndakagara pariri kwenguva refu kwazvo kusvikira pakupedzisira mumwe mudzimai akanyora akandibvunza akati, "Hama Branham, hamuseriye kuzombofa makabvisa Jobho kubva pamurwi wemadota iwoyo?" Saka ndakanga ndichiedza kutaura pfungwa yacho, nokuti ipapo chaipo ndipo pakasungirirwa zvinhu zvose panzvimbo iyoyo, kusvika panzvimbo apo pacho pokuti Mweya waShe wakauya pamusoro pake. Ipapo mheni payakatanga kupenya nemutinhiro wechitinhira, Mweya wakauya pamusoro pemuprofita uye akaona kuuya kwaShe. Uye ndaida kuti izvozvo zvinyatsosinina. Ndicho chikonzero ndakamuchengeta pamurwi wemadota kwenguva refu, kuti tigone kubudisa pfungwa yacho. Uye ndinoziva zvinogona kuti netesei zvishoma vamwe. Ndinohuta-huta neniwo pandinonzwa mumwe munhu achipoterera-poterera pane chimwe chinhu. Zvoita sokunge anozopfuurira mberi onanga pachiri. Asi pamwe, Mwari vari kutungamirira munhu iyeye nechinangwa cheizvozvo. Zvino, tichidzokera kune vakasara ava, tisati tasiya mubvunzo, ndinoimba ndaunzwisisa zvakajeka. Izvi ndinotenda zvechokwadi kuti vakasara vakasarudzwa naMwari. Ndinozvitenda kuti Mwari vakasarudza vakasara nyika isati yavambwa, uye vakaita nekufanoziva kwavo, kwete shoko. Zvinotarisai kufanotemera, munoona, nokuti izwi duku rinobaya-baya pakati pevanhu, maona. Asi Mwari nyika isati yavambwa, mupfungwa dzavo huru dzisina magumo, vakasarudza chechi, vakasarudza Jesu, vakasarudza chechi, uye vaigona kufanotaura pamavambo zvazvaizove pakuguma. Ivo kana vasina magumo, hapana chinhu chavaisaziva. Vaiziva nhata imwe neimwe yaizombova panyika, uye kuti kangani kayaizobwaira maziso ayo. Zvino ndizvo chaizvo, uye kuti yaizogadzira mafuta akawanda sei, uye kuti dzese zvadzo dzaizogadzira akawanda zvakadini pamwe chete. Ndiko kusava nemagumo. Hakuna magumo. Iwe hapana nzira chose yekuzvitsanangura, uye Mwari ndizvo zvavari. Mwari vasina magumo. Saka mukacherechedza, Bhaibheri rakataura kuti mumazuva ekupedzisira kuti Antikristo uyo aizoya panyika. Zvinonyatsoteererai, ndiyo mhosho chete. Zvinofungidzira kuti aigona kuwana mamiriyoni mune yangu. Asi pahama yedu inokosha Billy Graham rimwe zuva, mharidzo iya yakatsaurwa yavakaparidza svondo yapfuura, uye ini zvino kwazvo ndinofunga kuti yaive mharidzo panguva yakafanira. Uye asi vakataura kuti Satani ari kutonyengera vasanangurwa. Kwete, Bhaibheri rakati aizonyengera vasanangurwa dai zvaibvira. Asi hazvigoneki, nokuti Mwari vakavasarudza nyika isati yavambwa. Maona, gwayana Jesu Kristu aive gwayana rakabayiwa kubva pakuvambwa kwenyika. Kana Mwari vachinge vatongoisa pfungwa dzavo pavanotaura shoko iroro, hari mbofe rakashanduka, hari mbofe rakachinja. Munoona, nokuti ivo havana magumo, zvino mashoko avo achaitika. Chimbofunga chaizvo, nyika yatakagara pairi manheru ano ishoko raMwari rakaratidzwa. Nyika yakaumbwa pamwe chete nezvinhu zvisingatomboonekwe. Vakangoti ngakuve uye ikavapo. Zviri nyore sei kuti Mwari iye yapo dzemutumbi unorwara ipapo kana vachikwanisa kugadzira chisikwa nokungochitaura. Munoona shoko ravo, dai taigona chete kuwana kutenda kwekuti tione kuti shoko ravo chii. Takanyanya kubatwa nezvepanyika uye tiine zvinhu zvakawandisa kwazvo mupfungwa dzedu izvo isu. Handizivi, takava nezvinyorwa zvakawanda kwazvo, chidimbu kubva kune uyu uye chidimbu kubva kune uyu uye zvangotisvitsa panzvimbo yazvakangotsveyamiswa zvose. Asi kana ukakwanisa kuzunguza chinhu chacho chose chisununguke, wodzoka pakuziva kuti ndiwo Mwari, uye mashoko avo haagone kukundikana saivo havagone kukundikana. Uye kana shoko iroro rikakundika, ipapo Mwari vanokundika. Zvino kana Mwari vakakundika, ipapo havasi Mwari. Maona, saka uye munorangarira, havakwanisi kutaura chinhu chimwe pano uye nechimwewo chinhu nechekuno. Vanofanira kugara nesarudzo yavo yekutanga kuitira kuti vave Mwari. Saka tinongova uye vakangotikumbira chinhu chimwe chete, kutenda kuti zvavakataura ichokwadi uye vachazviita kuti zviitike. Zvakanaka sei maitarisira chinhu chinongerekana chaitika. Dzimwe nguva zvinongotora kutenda kushoma-shoma. Hazviiti chishamiso, asi kana ukabatirira pakuri kunokubuditsa. Ingogara chaizvo nako, sezvavakataura mbeu yemastadi dukusa pambeu dzose. Asi wakambozvicherechedza here? Mustard haisangani nechero chinhu. Haugone kuita masanganiswa emastadi nechero chinhu. Haisanganisiki. Uye kana uine kutenda, kutenda kuduku hako kusingasanganiswi nechero kusatenda zvako kana chero zvimwewo zvemachechi kana dzidziso. Chingogara ipapo naMwari, chingogara ipapo nako kuchakupfuudza nemumhute chaimo kwokubudisa kunze chaiko. Hongu, ingogara nekutenda ikoko. Zvino mavambo, apo Mwari Bhaibheri rakataura muna zvakazarurwa kuti Antikristo mumazuva ekupedzisera. Zvinotarisai machechi aya ose ari kuungana pamwe chete. Antikristo mumazuva ekupedzisera anozonyengera vose vaiva panyika vane mazita asina kunyorwa mubhuku reupenyu regwayana kubva pamavambo enyika. Zita rako rakaiswa rini mubhuku reupenyu? Tisati tambova nenyika, wakasarudzwa kuti ugamuchire Mweya Mutsvene muzera rino. Ndabatana naEddie Peronet, ndakarovera mweya wangu hoko munzvimbo yezororo, kusazofamba nechikepe pagungwa rinopokana rinotyisa zvachose. Dutu guru rinogona kutsvaira napamusoro pepakadzika panotyisa pane dutu. Asi muna Jesu takachengetedzwa nekusingaperi. Hapana chinogona kutiparadzanisa. Mwari havagone, havadzokere shure pashoko ravo. Uye kana vasina magumo uye vakakupa Mweya Mutsvene pano vachiziva kuti vacharasikirwa newe zasi kuno, vanoita basa rerudzii. Kana usina kunyengerwa muchiitiko chako, kana uine Mweya Mutsvene, asi tarisai zvakataurwa neBhaibheri vaEfeso 4:30: musachemedza Mweya Mutsvene waMwari wamakaiswa chisimbiso nawo kusvikira rumutsiriro runotevera. Zvinonzwika zvakanaka here? Wakaiswa chisimbiso kusvikira pazuva rokudzikinurwa kwako. Kusvikira rini? Kusvikira pakudzikinurwa kwako. Tora tiroko rechitima woriisa zvinhu riri panjanji, uye kana ranyatsozadzwa zvakakwana. Zvino havakwanise kuvhara tiroko nazvino. Inspekita anofanira kuuya ipapo uye anoongorora uye oona kana paine chero chinhu chakaregedzeka chinozozunguzika. Tiroko rinogona kunge riri, tiroko rinogona kunge rakazadzwa zvizere. Asi kana riine nzvimbo dzakaregedzeka mariri, munofanirwa kurirongedza zvakare. Uye ndiro dambudziko vazhinji vedu tisingawane Mweya Mutsvene. Inspekita paanouya ipapo anowana nzvimbo dzakawanda dzakaregedzeka, munoona. Saka haazoisi chisimbiso nazvino. Mudzidzi mukuru weBhaibheri akauya kwandiri rimwe zuva, kana kuti kwete rimwe zuva, anga ari makore matatu kana mana apfuura. Zvino akati, ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu. Akati, Abrahama wakatenda Mwari zvikanzi kwaari kururama. Ndikati, icho kwadi, tizvo. Akati, chii chimwe chaaigona kuita murume wacho kunze kwokutenda? Ndikati, ndizvo zvoga zvaaigona kuita. Akati, zvino unoendepi nezvinhu zvemweya mutsvene zviri kunze kweizvozvo? Zvino munoziva, akanga ari mubaptist. Uye akati, unoendepi nemweya mutsvene uyu? Akati, kana munhu atenda, paminiti yaunotenda, wagamuchira mweya mutsvene. Ndikati, kwete, kwete. Zvino, iwe unoisa kupikisana mumagwaro. Magwaro haazvipikisi. Maona, Pauro akavabvunza kuti, makagamuchira mweya mutsvene here kubva zvamakatenda? Uye akati, zvakanaka. Ndikati, icho kwadi kuti Abrahama baba vekutenda akapa, akanga aine vimbiso yaMwari uye akatenda Mwari, uye zvikanzi kwaari kururama. Asi vakamupa chisimbiso chokudzingiswa sechiratidzo chokuti vakanga vagamuchira kutenda kwake. Zvino, kana vasati vambokusimbisa nemweya mutsvene nazvino, havasati vagamuchira kutenda kwako mavari nazvino. Une dzimwe nzvimbo dzakaregedzeka. Maona, unogona kutenda hongu, asi pane nzvimbo dzakawanda dzakaregedzeka. Asi kana ukaita kuti nzvimbo dzese dzakaregedzeka dzive dzakarongedzwa zvakanaka, ipapo vanokusimbisa nemweya mutsvene kusvikira pazuva rerudzikinuro rwako. Ndiko kusimbisa kwaMwari kuti vagamuchira kutenda kwawakapupura mavari. Abrahama akapupura kutenda, uye Mwari vakati, ndichakupa chiratidzo zvino chekuti iwe chekuti ndakugamuchira, uye vakamupa chiratidzo chekudzingiswa. Zvino paunogamuchira Kristu semuponesi wako pachako, uye uchitenda kwaari, zvino chimukumbira kuti achenese upenyu hwako, uye zvadaro, paanodzoka nemweya mutsvene, uye wokupa chiratidzo chemweya mutsvene, zvino unoiswa chisimbiso kusvikira pakudzikinurwa kwako. Iri tiroko pano, kana rine zvakaregedzeka, mushure mekunge zvese zvarongedzwa pamwe chete, uye wovhara musiwo iwoyo, woiswa chisimbiso pauri, uye raiswa chisimbiso kusvika kwarinogumira. Makambani ezvitima vaizokuendesa kujeri kweupenyu hwose kana ukachikora chisimbiso ichocho, hazvigoni kutyorwa. Rakaiswa chisimbiso kusvikira kwarinogumira. Harisi rekuti munhu wese ari munzira anogona kurizarura otarisa mariri nekuriongorora nekuripenengura nekurasira zvimwe zvinhu zvishoma panze woisa zvimwewo zvinhu mukati. Kwete, kwete. Chechi ichati, saka dzidziso iyoyo haina kunaka. Iyo haina kunaka. Mwari kana vakupa mweya mutsvene, zvaringana. Unoziva paumire, unoziva zvakaitika, uye wakaiswa chisimbiso nzira yose kusvikira pazuva rokudzikinurwa kwako. Magumo erwendo rwuno rwepanyika. Oh, ini zvangu, zvinofanira kuita kuti chero munhu angove nekutenda uye atende Mwari ongosimuka musimba mumweya mutsvene. Zvino, mhandara idzi dzisina kuwana mweya mutsvene, munorangarira here? Chinhu bedzi chavakange vasina aive mafuta mumarambi avo. Ndizvo here? Bhaibheri rakati mafuta anomiririra mweya mutsvene. Ndicho chikonzero tichizodza vanorwara nemafuta nezvimwe zvakadaro, nokuti mucherechedzo wemweya mutsvene. Zvino, uyezve kana mweya mutsvene usina kuuya pamusoro pavo, vaive vasinawo. Uye zvakare paakauya, vakati, zvino kumhandara dzakange dzine mafuta, vakati, nona, vakanga vari imomo muzera rechechi, pakanga paine vamwe vavo vaivemo, vaive vanhu vakanaka asi vaive vasiri muchiedza chenyeredzi, zvandiri kureva, netambo yerambi rakanyikwa mumafuta, nona, uye yakanga iri kunze, chakanga chadzima. Vakanga vazvipatsanura. Pauro akati, muzuva rake vakazvipatsanura nesu vachiita sokunge vasina kutenda, munoona, uye vakabva pavari vakaenda vachibva kwatiri nokuti vakanga vasiri vedu. Zvino zvakatangira muzera rekutanga iroro reEfeso uye nokuuya zasi kupinda muzera rino nhasi. Chinhu chimwe chete, rimwe nerimwe remazera iwayo zvakaitika maari zvakapfuurira zvichipinda mumazera aya zasi kuno. Tichapinda mune izvozvo zvakadzika munguva pfupi. Zvino cherechedzai kuti mhandara iyi zvakadaro yakapinda maiva nokuchema, kuungudza nokugedha gedha kwemeno. Rega nditaure izvi, shamwari yangu inokosha, inodikanwa, nokuti kazhinji pachechi pano pandinouya pano, ndinongouya pano ndova neshumiro yokunamatira vanorwara uye ndonamatira vanorwara uye nekunze uko munyika kune imwe nzvimbo. Asi ino ndiyo nguva yandanga ndichikuudza kwenguva refu, dzikamisa hana yako. Zvino tinoda kuuya uye tive takatendeka uye vechokwadi mumwe kune mumwe, nekuti tiri muzuva rekupedzisira. Hongu, zvino ndipapo imi manazari nemapilgrim holiness anokosha muri pasi pekucheneswa makakundikira. Maona, zvino munoziva here kuti Judas Iscariot akararama kusvika panzvimbo imwe chete iyoyo. Judas akatenda kuna Ishe Jesu semuponesi, akamugamuchira semuponesi, uye iyewo akacheneswa. Akacheneswa muna Johani 17:17. Jesu paakati, Baba, vachenesei kubudikidza nezvokwadi, shoko renyu izvokwadi, uye aiva shoko. Zvakanaka. Muna Mateyo 10, vakapiwa simba rokuporesa vanorwara, kumutsa vakafa, kudzinga madhimoni. Zvino vakabuda ndokuenda kumativi ose enyika, vakadzinga madhimoni nokudzoka nomufaro nokudanidzira nokurumbidza Mwari. Zvino Jesu akavaudza kuti, musafara nokuti madhimoni anozviisa pasi penyu, asi farai nokuti mazita enyu ari mubhuku reupenyu. Ndizvo zvere. Uye Judas akanga ainawo. Judas akanga ainawo. Asi rakanga riri gore nemwedzi mitanhatu Jesu asati amborovererwa pamuchinjikwa. Zvino, pazvakasvika paPentecost, kuti Judas agamuchire Mweya Mutsvene nezvimwe zvakadaro, akaratidza ruvara rwake. Akaramba Jesu uye akava mutengesi kwaari. Zvino ndipo chaipo pakauya mweya iwoyo uchikwidza uchipfuura chaimo nemuna Luther Wesley ukaunza chechi iyoyo kusvika pakucheneswa neupenyu hwemhandara. Vanhu vasina zvinosvibisa vakachena vatsvene vakanaka vakanakisa kwazvo vawati wakambosangana navo. Asi kana zvasvika pavanotanga kutaura nendimi nekugamuchira Mweya Mutsvene, veNazarene Pilgrim Holiness Free Methodist vanobva vati ndidhiabhori. Uye ipapo chaipo ndipo paunomhura Mweya Mutsvene uye wobva wazvivharira kunze zvachose. Nokuti ani naani anotaura shoko rinopikisa mwanakomana wemunhu achakanganwirwa, asi ani naani anotaura achipikisa Mweya Mutsvene haazombokanganwirwi. Rangarirai, vadzidzi vose vakataura nendimi. Jesu Kristu akafa pamuchinjikwa achitaura nendimi. Saka kana usingakwanise kushanda navo pano, kuva neushamwari navo pano, ko kuzoti ikoko uko kavari kana vari madhimoni? Saka naivowo, saka munoona here apo payakaratidza ruvara rwayo? Heyo mhandara iya ichiuya yakachena sevamwe vose, upenyu husina chinosvibisa. Ndichatora macheche eNazarene Pilgrim Holiness vechinyakare vainyatsotenda chaizvo mukuchenesa. Haugone kuisa munwe paupenyu hwavo. Vakachena sezvavanogona. Chinhu chakanaka kuti tose tirarame saizvozvo. Ndizvozvo, unofanira kudaro. Zvino, tinoziva kuti tine vakawanda mumapendekosti sevatevedzeri. Ichokwadi. Asi chero chete ukaona dhora renhema, unoziva kuti rakagadzirwa richibva pane rakanaka remazviro kwazvo. Ndizvozvo. Uye kune Mweya Mutsvene wemazviro kwazvo. Wemazviro kwazvo unotaura nendimi uchiratidza zviratidzo nezvishamiso. Uye wagara uriko kubva papendekosti zvichidzika. Saka tinofanira kuva nevatevedzeri. Tinofanira kuva nemukadzi akaipa asina kunaka kuita kuti mukadzi chaiye apenye. Tinofanira kuva nenguva yeusiku rima dema kuratidza chiedza chezuva chinopwinya. Ndizvozvo chaizvo. Uye unofanira kurwara kuti unakidzwe neutano hwakanaka. Uye murayiro wezvakanaka nezvakaipa. Uye ndizvo zvagara zviri uye zvichagara zvakadaro chero nguva iripo. Zvino, saka, ndipo apo chechi yakazvisimudzira. Zvino, Jesu haana kutaura here kuti muzuva rekupedzisira muna Mateo 24 kuti mweya miviri iyi ichange iri pedyo nepedyo zvakanyanya kusvikira yaizonyengera vasanangurwa chaivo dai zvaibvira. Asi iye uyo akasarudzwa kubva pamavambo enyika ane upenyu husingaperi. Upenyu husingaperi haukwanise kuubvisa. Ndewe ziendana kuenda sezviri Mwari. Haungagone kurega kuvapo samwari vasingarege kuvapo. Ndizvozvo. Nekuti uri chikamu chaMwari, uri mwanakomana nemwanasikana waMwari, upenyu hwako hwakashandurwa uye uri chikamu chaMwari, une upenyu husingaperi. Ndinovada, hamudaro here? Zvino, mumwe munhu akandipa chinyorwa pano, ungori mubvunzo mudiki. Hatizotore nguva yakawandisa zvino kuupindura. Uye rangarirai, pese paunoisa mubvunzo mudiki pano, ndichaedza nepandinogonesesa napo kuti ndisvike kwauri kana ndichikwanisa. Asi uyu, wanga uri mubvunzo wakakosha. Mumwe aida kuziva kana zvainge zvakaipa kuti vakadzi vapupure, kana kuimba, kana kupa mashoko nendimi, kududzira mashoko, kana kuprofita muchechi. Kwete, hazvina kuipa. Zviri, chero zviri kuuya panzvimbo muurongwa. Maona, chechi iri muurongwa, uye chete apo, nzira chaiyo yechokwadi yekuzviita, ndeye ava vanotaura nendimi nezvinhu, mashoko ava anopiwa nguva yemharidzo isati yasvika kubva papuripiti. Kwete zvachose panguva iyoyo, nokuti Mweya Mutsvene uri kufamba uchingobva panzvimbo imwe chete panguva sezvakataurwa naPauro ipapo. Asi madzimai vane chipo chokuprofita uye vane chipo chendimi nokududzira uye nezvimwe zvose kunze kwokuva vaparidzi. Havafaniri kuva vaparidzi. Vanorambidzwa kuparidza mumachechi, tizvozvo, kutora nzvimbo kana kuva mudzidzisi kana chimwe chinhu muchechi. Asi kana zviri zvezvipo, mudzimai ane zvose izvozvo. Anogona kuva nechimwe kana chero chimwe chezvipo zvemweya zvipfumbamwe izvozvo. Maererano nevakorinde vokutanga 12, uye haana kusungwa kuti shoko rake rirege kuuya panzvimbo yaro. Unoona, shoko rimwe nerimwe rinomirira nguva yaro. Kana paine mumwe anotaura nendimi pasina anodudzira, nganyarare kusvikira pave nemududziri. Maona, uye mashoko aya anopiwa kazhinji musangano usati watanga. Zvino muprofita kana muparidzi anova muprofita wetestamende itsva, muparidzi paanouya, Mwari vanotanga kufamba nemaari iye. Munoona, zvino kana apedza, zvino mashoko anotanga rimwewo. Zvino zvisati, zvinogara zviri muurongwa nguva dzose. Asi mudzimai ane kodzero. Unotevera, ndinongoda kuti torei kanguva pakupindura uyu. Ndichaverenga musoro wenyaya. kududzirwa kwebhaibheri rimwe nezvitendero zvitatu kotanga Washington gumi guru 15 nyanzvi dzedzidzo dzechikatorike protestant nedzechijudha dzinoshanda pamwe seboka dzakatanga dudziro itsva yemubatanidzwa yemagwaro iro ringaratidza kuva bhuku rebhaibheri ranga rakamirirwa kwenguva refu zvimwewo zvinhu zviri umu zvandingada kudzidza zvishoma ndisati ndaita chiziviso chazvo nemamwe mazwi munoona chaizvo izvo zvatiri kutaura nezvazvo izvo chaizvo zvinotaurwa negwaro kuti zvichaitika mazuva ano kuti zvinhu izvi zvichabatana pamwe chete uye zvogadzira mufananidzo wechikara ndizvo chaizvo vakambozviedza uye nekushanda pazviri uye zvinovawana mukana wakanakisa wavati mambowana wekuriunza nokuti riri maoko avo chaimo uye ndicho chikonzero chaicho ndiri kuunza mharidzo idzi dzechiprofita nekuti ndinofunga kuti dziri munguva yakafanira uye kana paine ani zvake anogona kudzoka manheru ega ega tichaedza kukasika kutanga uye tokasika kubuda uye kana ndikasapedza chidzidzo chacho zvadaro ndichazivisa mangwanani anotevera kana tikasapedza zviri muna 19 ndima 9 kusvika 20 manheru ano tichaitanga mangwanani na 10 o'clock tichakuzivisai panopera shumiro kuti tinofamba sei uye zvakare mangwana manheru pachechi yeefeso tichatanga tichienda nemuusiku hunomwe efeso zera rechechi yeefeso nesmena nepegamo netiatira nesadhisi uye firadelfia neraodhikia svondo inotevera uye nekuziva matombo akakosha makuru aya ari zasi munzira zvakaoma kwazvo kubvisa maoko angu paari kusvikira nguva yacho kungoaona ari zasi uko uye ndichinzwa mweya uchipa chokudya pakati pevanhu zvinondiita kuti ndingoda kusvetukiramo nekukurumidza chaiko uye ndotaura chimwe chinhu pamusoro pavo asi ndinongofanira kuzvidzora uye ndovaisa muzera ravo uye nepanguva yavo saka kana ukapotsa kuuya usiku iva nechokwadi chekutora tepi kana imwe nzira yaungazvibata nayo nekuti ndinoda kuti zviende kwese kwese uye ndaita izvi nokuti ndinonzwa kutungamirwa nemweya mutsvene kuti ndidaro ndicho chikonzero chega chandiri kuzviitira uye ini dai ndisina kufunga kuti zvingabatsira chechi uye muzuva rino rangarirai nguva ichakurumidza kusvika apo patisingazove nemisangano iyi uye unofanira kuzviita zvino apo tichine nguva yekuzviita unoona hatizive kuti inguvai yavachamisa izvi zvino uye saka pachava nekubatana pakati pemachechi uye vachazvibatanidza pamwe chete voumba musoro wemubatanidzwa wemachechi uyo makatova nechivakwa chikuru cheun uye nesangano rose riri mauri uye uchatofanira kunge uri nhengo yemamwe masangano iwayo kana kuti unodzingwa uye ndiyo nguva yatinofanira kuratidza mavara edu uye tiye nechokwadi chokuti tinoziva kwete kufungidzira asi kuziva zvanzi najehovha pawakamira chechi duku yakagara iri muushoma iboka duku duku rakakashinda kadiki setambo tsvuku inotsvaira nemubhaibheri asi ichechi nguva dzose uye tinoda kuzvirangarira zvino chitaurwa chidiki tisati taverenga zvakare mangwanani ano tatora umwari hwepamusorosoro hwechizaruro chajesu kristu uyo mwari vamuzarura kwatiri mangwanani ano seumwari hwepamusorosoro ndiri mukuru kwete ndaive kana kuti ndichave ndiri nguva dzose uye tinocherechedza muchitsauko chekutanga chazvakazarurwa chechizaruro chiri chizaruro chei jesu kristu ndechipi chinhu chekutanga chaanozvizarura pachake pano sacho mwari wekudenga kwete mwari muutatu asi mwari mumwe chete mwari mumwe chete uye anozvizarura nenzira iyoyo mukutanga kwezvakazarurwa uye vanozvitaura kana muchitsauko chekutanga kuitira kuti pasazove nekukanganisa chinhu chekutanga chaunofanira kuziva kuti haasi muprofita haasi mwari muduku haasi mwari wechipiri iye ndimwari iye ndimwari saka naizvozvo chizaruro chakauya uye tichiri kuenderera mberi nacho manheru ano zvichienda zvichidzika tichiwana unhu hwavo hwakapetwa kanomwe hwavo mbune uyewo dai mwari vatibatsira patiri kudzidza mashoko aya ndakazvidzidza kubva pamaonero enhoroondo asi ndinomira kusvikira ndapinda papurupiti pano kuitira kufemerwa nekuti ndinonzwa kuti takagara pamwe chete munzvimbo dzekumatenga muna kristu jesu uye kuti mweya wenyu chikamu chako murazvo wemoto mweya mutsvene uri pauri unouya kune mumwe uye mumwe kune mumwe unotungidza mutumbi mukuru wamwari nokupfutisa nemoto uye ndipo apo zvizaruro. Zvino chinhu chatiri kutaura nezvacho mubvunzo uyu wandakabvunzwa, vakadzi vanofanira here nezvimwe zvakadaro? Ndizvo chaizvo zvakaisa chechi munyonganyonga yayo pakutanga. Vakanga vatora ruremekedzo rwose kubva kuungano vakarwisa papuripiti. Asi Mwari ndiMwari weungano. Vanoshanda mumunhu wese, vanogara mumwoyo wese wavanogona kupinda mauri. Vanowana vanhu ava vane zvipo uye voshanda kuburikidza navo. Zvino kana dhiabhori akasakwanisa kuvabata pane chimwe chinhu, ipapo anobva auyapo uye ongoita kubatana kukuru kwezvisina maturo, zvino obva aparadzanisa vanhu. Sezvakataurwa naPauro, pamunoungana pamwe chete, kana Mose muchitaura nendimi uye asina kudzidza opinda, haangati here munopenga? Mupenzi, mumwe munhu achitaura nendimi uye izvi neizvi zviri kunze kweurongwa uye nezvinhu zvose izvozvo hazvishande. Asi akati, zvino kana mumwe akaprofita nokuratidza zvakavanzika zvomwoyo, ipapo vachati zvechokwadi Mwari vanemi. Asi kana mumwe akataura nendimi nechizaruro uye opa dudziro yacho, chimwe chinhu chinosimudzira chechi, zvino chechi yose inosimudzirwa nazvo. Chimwe chinhu chichataura uye Mwari vachitaura nendimi dzatisingazive nezvadzo, uye vachidzipa kune mumwe uye vodudzira nemumwe, uye votaura chimwe chinhu chinoitika nenzira chaiyo yazvinotaurwa. Zvadaro, mune mweya waShe pakati penyu, uye ngativavarirei izvozvo, shamwari. Ngatichengetei mwoyo iwoyo uchibvira. Zvino, tisati tavhura iri bhuku guru remagwaro, handizivi kuti zvingava zvakanyanya here kana tikangosimuka toshandura mamiriro edu kwemaminisi mashoma chete patinenge tichinamata. Mwari samasimba, vakamutsazve Ishe Jesu kubva kuvakafa uye vakamuunza kwatiri mushure memakore chiuru nemazana mapfumbamwe. SaMwari wekudenga asingakundiki, tinokutendai nokuda kweizvi uye nekuda kweupo hwake hunesu zuva nezuva mukufamba kwedu kwezuva nezuva. Uye tinofara kwazvo kuziva kuti munguva ino yenyonganyonga, apo nyika isingazive zvekuita, vari kuchera makomba muvhu uye vari kuzvichengetedza nekongiri. Asi Mwari, havagoni kuhwanda kubva kuhasha dzaMwari. Pane mushonga mumwe chete, Ishe, uye tinofara kwazvo kuti takaugamuchira. Kana ndikaona ropa, ndichakudarikai. Tinofara sei nekuda kweruchengetedzo irworwo rwakazvikwanira muna zvose manheru ano, rweropa regwayana raMwari. Mupurisita mukuru amire mukubwinya manheru ano, achireverera pamusoro pekupupura kwedu. Tinofara kwazvo kuva naye pamwe nesu manheru ano, mutauri mukuru, mweya mutsvene mukuru, mupi mukuru wechizoro, mupi mukuru weupenyu. Uye zvino, Ishe Mwari, sezvandadaidza vanhu ava pamwe chete pano pasi pedenga rino manheru ano, uye taungana pano sechechi kana chikamu chayo, hatiungane muzita retabhanekeri ino kana muzita rechero mumwe womunhu, asi muzita raJesu Kristu. Regai mweya waitonga mutumbi wake nepfungwa dzake uye waimutungamirira uye matiri manheru ano, uye ugodudzira shoko nekuparidza shoko, ugoripa kumwoyo yedu ine nzara apo takamirira paari. Nekuti tinozvikumbira muzita rake uye kuitira mbiri yake. Amen. Gara henyu pasi. Zvino kwamuri imi mune mabhaibheri enyu, vhurai kuchitsauko 1 chazvakazarurwa uye mutangire pandima 9. Mapenzura enyu nemapepa uye ndichaedza kukupai misi midiki nezvimwe zvakadaro pandinenge ndichifambira mberi. Zvino izvi ndizvo chaizvo mangwanani ano yanga yakanyanya kuva iri mhando yemharidzo, kuisa hwaro paumwari hwechizaruro, Mwari vachizarurwa muna Kristu. Vangani vanozvitenda? Mwari vakazarurwa muna Kristu, Jehovha wakazarurwa muna Kristu. Zvino Mwari vachazarurwa kupi? Muchechi yavo, nevanhu vavo, matiri, mweya mumwe chete, mabasa mamwe chete, kuratidzwa kumwe chete, rudo rumwe chete, kukanganwirwa kumwe chete, mwoyo murefu mumwe chete, unyoro, kutsungirira, rugare, tsitsi, zvose zvaiva muna Kristu zviri muchechi. Rangarirai, chengetai izvi mundangariro. Zvose zvaiva Mwari vakazvidurura muna Kristu. Aiva uzaro hweumwari mumutumbi. uye zvose zvaiva Kristu akazvidurura muchechi. Mwari vari pamusoro pedu, Mwari vanesu, Mwari vari matiri. Utatu hwaMwari, Mwari vachiratidzwa muutatu hwakasiyana. Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Chizaruro chakaratidza kuti havasi vana Mwari vatatu kana kuti vakagurwa kuita zvidimbu zvitatu, asi ndivo Mwari vamwe chete vaive Mwari mumazuva ehubaba, vaive Mwari mumazuva ehumwanakomana, ndiMwari mumazuva emwaka weMweya Mutsvene. Mwari vamwe chete, kwete vatatu vakasiyana, kwete vanhu vatatu, kwete hunhu hutatu, ivo munhu mumwe, hunhu humwe. Haugone kuva nehunhu kunze kwokunge uri munhu. Vamwe vanhu vakati havasi vanhu vatatu, asi ivo hunhu hutatu. Haugone kupatsanura izvozvo, nokuti kana vaine hunhu, ivo munhu, vanofanira kuva munhu anoita hunhu. Saka ivo munhu mumwe chete, hunhu humwe, mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi, Alpha Omega, uyo akanga aripo, aripo, uye achauya. Oh, anongova zvese. Ndinozvida izvozvo. Tarisai hunhu hwavo, upenyu hwavo, mabasa avo. Zvinofanira kuratidzwa imo muno mutabhanekeri sezvazvaiva muzuva rake. Ndisingataure izvi nemaonero asiriwo. Mwari vanozviziva. Kwete pano chete, asi kwese pasi rose. Ndinofara kuti zvakadaro. Tinobva taziva patakamira, nokuti tine mweya mumwe chete iwoyo matiri, uchifamba nesu uchiratidza kuti ari pano. Handisu, ndivo. Hatigoni kuita zvinhu izvozvo. NdiMwari. Kunze kwaizvozvo, munyika yezvesainzi vakabvumira mufananidzo wavo kuti utorwe. Pamwe nesu matiri wakatikomberedza pamusoro pedu, kubudikidza nesu, vachishanda nematiri uye nekunze kwedu. Oh, zvakanakisa sei. Vaiwanzoimba rwiyo rudiki. Ndiri akataura naMozisi mugwenzi raipfuta nemoto. Ndiri Mwari waAbrahama, nyamatsatsi yamangwanani inopenya. Ndiri ruva raSharoni. Oh, munoti ndakabva kupi? Munoziva baba vangu here, kana kuti munogona here kutaura zita ravo? Oh, imi munoti ndirani, kana kuti munoti ndakabva kupi? Munoziva baba vangu here, kana kuti munogona here kutaura zita ravo? Ndiri Alpha Omega, wekutanga kubva kumagumo. Ndiri zvisikwa zvose, uye Jesu ndiro zita racho. Oh, chinoshamisa sei chizaruro. Zvinorangarirai, haukwanise kuchiwana kubudikidza nevadzidzi veBhaibheri. Hachiuye nenzira iyoyo, chinouya chete sechizaruro. Rubhabhatidzo rwemumvura uchishandisa zita raJesu Kristu runogona bedzi kupiwa nechizaruro. Jesu naMwari vari munhu mumwe chete, zvinogona chete kuuya sechizaruro. Bhaibheri rose rakavakirwa pachizaruro. Chechi yose yakavakirwa pachizaruro. Mateyo 17 inoti, nokuti ndati pamusoro pedombo iri, chizaruro chemweya, ndichavaka chechi yangu, uye masuo eGehena haangaikunde. Takadena chero munhu kuti atiratidze chero kupi norondo kana rugwaro apo pakava nevanhu vakambobhabhatidzwa muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene kunze kwechechi yekatorike kusvikira muzuva raMartin Luther. Zvino chechi yechiprotestendi yave huipi hwese, teererai, patiri kupinda mumazera echechi, huipi hwese hwaive muchechi yekutanga iyoyo hwakapfuurira mune inotevera. Hwakangoramba huchienda huchidzika kusvika pakupedzisera, hunoguma hwave mukutsauka muzuva rekupedzisera. Huipi hwese hunoramba huchipfuurira mberi muchechi imwe neimwe, kachitevedzwa kaduku kese kakambotanga. Semuna Genesi, uzambiringa wakatanga kukura, wakakura nzira yavo nemuchechi uye ndokubuda mumazera ekupedzisera. Ndosaka Bhaibheri rakati vakaropafadzwa avo vanopunyuka nezuva iroro. Hongu changamire, vanopunyuka zvinhu zvose izvi. Zvino kumbira Mwari kuti patiri kutaura pamusoro pezvakazarurwa, vakumbire kuti vakupe chizaruro cheizvi, nokuti zvinogona chete kuzivikanwa kubudikidza nechizaruro, uye unogona chete kuponeswa nechizaruro. Une ruzivo nezvazvo munjere, asi haugone kuponeswa kusvikira zvazarurwa kwauri. Hapana munhu anogona kudaidza Jesu kuti Kristu kunze bedzi neMweya Mutsvene. Ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Hapana munhu anogona kuti Jesu ndiye Kristu kusvikira agamuchira Mweya Mutsvene. Anogona kuti mufundisi anotaura kudaro, Bhaibheri rinotaura kudaro, izvozvo ichokwadi, chechi inotaura kudaro, ichokwadi. Hauziviwe pachako kusvikira Mweya Mutsvene wazvizarura kwauri. uye iwo wava mauri hapana munhu anogona kudaidza Jesu kuti Kristu kunze bedzi nemweya mutsvene kwete nezivo kwete nenjere kuti vachaita sei bhaibheri kuti kuedza kurisvina kuriita kuti rikwane majudha makatorike nemaprotestant ivo vakasiyana semasikati neusiku ndakafunga kuti majudha vaiziva zviri nani kupfuura izvozvo ndinofungidzira pamwe ingori nguva yekuti zviuye kwazvinofanira kuenda zvose mukutsauka kukuruku saka uye zvinhu zvose ingorangarirai hatikwanise kuzvimisa asi chinhu chega chatinogona kuita kukanda chiedza kunze uku zvimwe kuzvipa isu seuyo anofira chitendero uye tofamba tichienda saka ndiyo nzira yega yatingazviita nayo asi vazhinji vachafanira kuzviita izvozvo uye saka ndiyo nzira iyo bhaibheri rakagadzirwa uye nezvinhu zvatinopinda nemazviri kana ndikasatarisa ndichapinda mazviri zvino chinhu chekutanga mubhuku rezvakazarurwa rinotanga kuti iro chizaruro chajesu kristu zvaari zvino jesu kristu ndimwari samasimba tinozviziva izvozvo vangani vanozvitenda itai amen ndimwari samasimba uye ane zita rimwe chete zita iroro ndiro zita roga rakapiwa pasi pedenga ramunofanira kuponeswa naro jesu kristu sei vachiritya padziva ndizvo zvandisingagone kuziva maona imhaka yekuti mweya iwoyo wakaverevedza uchipinda kumashure uko muzera resimina ndokuzviruka uchidzika zasi chaiko nemuzera guru iroro rerima ndokuzviita dzidziso ndokubuda nazvo muzuva rino rokupedzisira zvino chingotarisai nhoroondo pamwe nebhaibheri patiri kufamba nemazviri vhiki rino kuti zvino kuti zvinobudisa sei zvinhu izvozvo kunze zvino chinhu chinotevera chakapiwa nakristu kuna johani kubudikidza nengirozi kuti chipihwe kune wake ani machechi kuzvizarura kumachechi ake uye nyeredzi nomwe muruoko rwake vakanga vari vatumwa vanomwe vechechi nomwe uye munhu wose achazombova nemharidzo achava nayo mharidzo imwe chete yechokwadi yakatangira pamavambo uye nezvimwezve kana tadzika zasi munzvimbo dzakadzika imomo toona kuti mwari vakafambisa sei zvinhu izvi mukati zvinoshamisa zvinongokuita kuti udanidzire ndaiti ndichizviverenga zvino ipapo ndombofamba-famba kwekanguva ndochema ndofamba ndichidzokera ndonogara pasi zvakare ndobva ndafamba-famba kwekanguva ndichingofara chaizvo kuziva kuti ko mwari vakambotiitira tsitsi sei kuti tione chinhu ichocho munguva yatiri kurarama mairi nai zvakafanana nekuti jesu akati mumwe murume akatengesa zvose zvaaiva nazvo kuti atenge rimwe dhaimani unotengesa kunyika zvinhu zvenyika nezvose zvine chekuita nechinhu chipi zvacho kuti uve neizvi ndizvozvo isa hoko yako yose chaipo pane izvozvo ndiyo hoko yemweya kuona chizaruro chake cheshoko rake zvino ani naani anoriverenga anoropafadzwa ndizvo here uye tati mangwanani ano kana usingagoni kuverenga ani naani anorinzwa richiverengwa anoropafadzwa zvino rinotanga neropafadzo kune ava vanozogara uye vachiriteerera richiverengwa uye chituko pana ani zvake achaedza kuwedzera chimwe chinhu pariri kana kubvisa chero chinhu pariri zvino kana bhaibheri richizarura zviri pachena kuti jesu akanga ari mwari samasimba saka nhamo kuna iyeye achazvibvisa kubva ipapo hongu chizaruro ani naani anowedzera chero chinhu ndiro bhuku rakakwana rezvakazarurwa ndiro bhuku ramwari rokupedzisira mashoko avo ekupedzisira avo ekupe uye chero chizaruro chipi chinouya chichipesana naro ndechechiprofita chenhema hachisi mwari nokuti ichi ichokwadi uye rangarirai iri ndiro bhuku roga mubhaibheri rakatsigirwa nakristu pachake pafungei bhuku rega ndiro chizaruro chaiye pachake bhuku rega raakaisa chisimbiso chake pariri uye akaisa maropafadzo ake nezvituko zvake maropafadzo kune avo vanorigamuchira kutukwa kune avo vasingarigamuchire zvino zvino tasvika pachitsuwa chepatmosi zvino kuti titange ndima 9 pakutanga tinoda kutaura kuti ndiwo musoro wenyaya weizvi ndiwo unoti chiratidzo chepapatmosi zvakaitika muna AD pakati paAD 95 ne96 nzvimbo yacho yakanga iri pachitsuwa chepatmosi nzvimbo yacho iri mamaera makumi matatu kubva kumahombekombe easia minor kumadokero kwakatarisana nechechi yeefeso mugungwa reaegean rakaganhurana nemediterranean ndiyo nzvimbo yairi fungai zvino chitsuwa chidiki chiri mamaera makumi matatu kubva kumahombekombe easia minor mugungwa reaegean chakatarisana nechechi yefiladel kana chechi yeefeso kwakapiwa mhari idzo yekutanga. Uko Johani aive mufundisi panguva iyoyo. Nemamwe mazwi, akatarisa kumashure chaiko kumabvazuva zvino, ainge akatarisa kuchechi yake kubva paakanga ari. Zvino mhari idzo yekutanga yaive kuchechi yake yaimirira zera rechechi. Zvakanaka. Chiratidzo chakapiwa kuna mutsvene Johani wemweya, aive mufundisi wechechi yepaEfeso panguva iyoyo. Saka chitsuwa ichi chakanga chiri muchinhano chakaita sei? Chakanga chiri kupi uye muchinhano chipi? Zvakanaka. Chinozivikanwa munhoroondo sechitsuwa chine matombo azere nenyoka, zvinyavada, madzvinyu nezvimwe zvakadaro. Chakakura mamaira 30 kuchitenderedza uye chizere nematombo. Chaishandiswa mumazuva aJohane seAlcatraz. Nzvimbo iyo umambo hwamambo weRoma hwaidzingira vaichikora mitemo vapari vemhosva chaivo vakaipa, zvekuti vaisakwanisa kuvachengeta mujeri nezvimwe zvakadaro. Vaizovaisa kunze uko pachitsuwa ichocho kuti vafe, vovagarisako kusvikira vafa. Mubvunzo: chikonzero nei Johani aiveko? Murume ane umwari, murume akarurama, murume ane mukurumbira wakanaka, unhu hwakanaka, asina kumbopinda mudambudziko. Ko sei murume uyu akanga ari ipapo? Bhaibheri rakati, nokuda kweshoko raMwari uye neuchapupu hwaJesu Kristu. Zvino tawana mamiriro acho. Chitsuwa chePatmos mugungwa reAegean, mamaira 30 kubva kumahombekombe, anenge mamaira 30 kuchitenderedza. Chizere matombo, chizere madzvinyu nezvinyavada nezvimwe zvakadaro, uye chaishandiswa semba yejeri sezviri Alcatraz. Vakawana musungwa wavaisingagoni kuchengeta mujeri muno iwo. Saka munhu anotyora mutemo anotyisa kwazvo vaimuisa kunze paAlcatraz. Uye zvino vakatora uyu mutsvene Johani wemweya wekupedzisera wevadzidzi, uye mumwe oga akafa rufu rwemazuva ese. Johani asati aenda kuchitsuwa akapomerwa kuva muroyi, uye akafashaidzwa mudhiramu remafuta kwemaawa 24, akasamupisa. Haugone kufashaidza mweya mutsvene kubva mumunhu. Vakamufashaidza kwemaawa 24 mudhiramu remafuta, haana kana kumbomukuvadza. Uye vakati chikonzero vaRoma vakapa ndechokuti akanga ari muroyi uye akaroya mafuta. Zvinogona kufungwa nepfungwa dzenyama. Zvino munoona pavanoti daidza kuti vaverengi vepfungwa nevauki neBheerizebhabhu, munoona here kwakabva mweya uya wekare? Asi munoona here kwakabva mweya wechokwadi? Mazera echechi, maona, maawa 24 akafashaidzwa mumafuta anopisa aitutuma, uye haana kana kumbomubata. Oh, Mwari vakamuchengetedza sei mavari nemweya wavo mutsvene! Basa rake rakanga risati rapera. Vakamuisa pachitsuwa kwemakore 2. Zvino Mwari pavakanga vamuisa kunze uko ega ari oga, akanyora bhuku razvakazarurwa sokuzvizarurirwa kwaakaitwa nemutumwa waJehovha kwaari. Uye zvakare izvi pazvakangopera, akadzokera kunyika yekumusha kwake ndokufudza chechi yemuEfeso, uye akafa akavigwa muEfeso. Johani wemweya. Oh, mamiriro akadini zvino! Zvakanaka. Chechi panguva iyoyo iri pasi paJohani, kana kuti pasi pekutambudzwa kukuru. Johani anonyora ndima 9: ini Johani, uyo anova hama yenyuwo mukutambuka uye muwadzani mumatambudziko nemuushe nemukutsungirira kwaJesu Kristu, ndakanga ndiri pachitsuwa chinonzi Patmos nokuda kweshoko raMwari nekokupupura Jesu Kristu. Nemamwe mashoko, akatora shoko raMwari uye akanga achiriratidza kuti rakanga riri shoko raMwari, uye Kristu akadzoka nemari uye akapupura kuti zvaaitaura zvakanga zviri izvo. Hezvo kaizvo, shoko raMwari richiratidzwa maari, zvichiratidza kuti aive muranda waMwari. Zvino havana kukwanisa kuzviramba, saka vakatozomuudza kuti aive muroyi. Akaroya mafuta uye akasamukuvadza, uye akaroya vanhu uye havana kuporeswa, uye akanga ari muuke akanga asingagoni imwe mhando yemunhu akaipa, wakaipa mweya wakaipa. Uye ndicho chikonzero vakamuisa kunze uko. Vakafunga kuti aiva nenjodzi kuva pakati peruzhinji, asi aingoita kuda kwaMwari chete, uye Mwari vaiva nechinangwa pasi pechinhano chose ichocho. Havana kukwanisa kumushandisa uye nekutambudzwa kwose nezvinhu, nokuti vatsvene vaiuya, oh hama Johani, tichaitei pamusoro peizvi uye tichaitei? Johani aive muprofita, tinozviziva izvozvo. Uye saka vaibvunza mibvunzo iyi. Saka Mwari vakangoita kuti umambo hweRoma humunhonge uye humugarise kunze uko pachitsuwa, ndokuti Zvino huya Johane, ndinoda kukuratidza chimwe chinhu chichaitika. Wekupedzisira wevaapostora, pakanga pasisina mumwe anozvinyora kunze kwaJohane, saka vakamuisa kunze pachitsuwa chePatmos kubva muna AD 95 kusvika muna AD 96. Uye akazvinyora uye akati, ini ndiri hama yenyu nomuwadzani pakutambudzika. Zvino haana kutaura nezvekutambudzika kukuru. Ikoko kwakanga kusiri kutambudzika kukuru, uye hakuuyi kuchechi. Kutambudzika kukuru kunouya kumaJudha, kwete kuchechi. Saka kwaisava kutambudzika, kutambudzika kukuru. Zvino ndima 10. Ndakanga ndiri mumweya pazuva rashe ndikanzwa shure kwangu izwi rehwamanda. Ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe. Zvino hapana chakanaka chaungaite kusvikira watanga wapinda mumweya. Mwari havagone kukushandisa. Uri kuedza kwako kwese ha. Hakuna maturo kusvikira watanga kuzviita mumweya. Kana ndikaimba, ndichaimba mumweya. Kana ndikanamata, akadaro Pauro, ndichanamata mumweya. Uye zvakare, kana paine chero chinhu chinouya kwandiri chakanaka, chinofanira kuzarurwa kwandiri. Nemweya nekusimbiswa neshoko, rakaratidzwa nezvibereko zvarinobereka. Zvino, sezvakaita mamwe mazwi, kana ndikati, Jesu Kristu akavimbisa mushoko rake kuti, kana ndikatendeuka, ndobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu, ndichagamuchira chipo chemweya mutsvene. Chinhu chekutanga chandinofanira kuita, kutendeuka. Zvakazarurwa kwandiri kuti ichokwadi. Zvino, ndobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Zvino, medzisiro yazvo inoti, ndichagamuchira mweya mutsvene. Kana ndichirwara, uye akandivimbisa kana ndaizotenda uye ndoita kuti vakuru vechechi vandizodze nemafuta, wondinyengeterera, munamato wekutenda uchaponesa vanorwara. Ishe ndinotenda, ndinotevera mirayiro yenyu, mukuru ngaandinamatire, ondizodza nemafuta. Zvatoringana, chingopfuurira mberi zvese izvozvo, zvatopera. Oh, unotiwe, hausi kunzwa chero mutsauko zvakadaro. Jesu haana kuzvarwa Mwari pavakamuuraya nyika isati yavambwa. Akanga ari gwayana raMwari rakaurayiwa nyika isati yavambwa. Asi mupfungwa dzaMwari pachavo akanga atonzwarwo. Neniwo ndakanga ndisati ndavepo nenguva iyoyo, kana newewo, asi mubhuku raMwari, kana mazita edu akambova imomo, rakaiswa nyika isati yavambwa. Kana Mwari vakataura chero chinhu, chinofanira kuitika. Saka, kana uchinge wazadzisa zvinodiwa naMwari, chingorangarira, Mwari vachazviratidza nekugadzirisa zvimwe zvacho zvese, iwe chingopfuurira mberi, ibasa rakapedzwa. Oh, hazvina kunaka here? Oh, ini zvangu, fungai, ingoudza Mwari, uye Mwari vakati, iwe ita izvi, uye ndichaita izvi. Saka, kana ndikaenda kunoita izvi, vanofanira kuita izvo. Zvino diabhori anoti, munoona, anononoka. Hazvina kana nemutsauko wazvinoita. Dhanieri akanamata imwe nguva uye kwakave nemazuva 22 mutumwa asati asvika kwaari. Asi haana kuodzwa mwoyo. Aiziva kuti aizouya zvakadaro. Saka akangomirira kusvikira asvikako. Ndiyo pfungwa yacho. Oh, ndipo paunenge uchiwana kutenda. Zvino tinofanira kubva pane izvozvo, tichazova neshumiro yekunamatira vanorwara nekukurumidza chaiko. Hatingadaro here? Ndizvozvo, hongu yekutenda. Asi tinoda shumiro yekupodza munhu wemukati, yekupodza mukati, nokuti ndizvo zvichagara. Unowana upenyu usingaperi. Upenyu usingaperi hautsakatiki kana kuchembera. Unogara, unoramba wakadaro. Zvino akapinda mumweya pasati paitika chero chimwe chinhu. Chinhu chekutanga chaakaita, akanga ari pachitsuwa chinonzi Patmos. Zvinhu zvose izvi zvaakanga aita, uye akati, ndakanzwa izwi nezvimwe zvinhu zvose izvi. Asi pasati pava nechero chinhu chakaitika, akanga ari mumweya. Uye kana ukazvicherechedza mubhaibheri rako, vara guru mweya, mweya mutsvene. Amen. Akapinda mumweya. Oh, ndinongofunga kuti zvakaisvonakisa. Ndakanga ndiri mumweya nezuva raShe. Zuva ripi? Zuva raShe. Zvino, pane hurukuro huru. Ngatingozvinyaradza izvozvo kweminiti chete. Zvino, sezvatataura mangwanani ano, vamwe vakataura kuti chizaruro chaMateo 17 chaiva Petro. Chechi yekatorike yakati akavakira chechi yake pana Petro. Ndiye aive papa wekutanga. Ko, aigove sei papa uye akaroora? Maona, ndokuti Petro akaenda kuRoma, akavigwa ikoko. Zvino ndiudze nzvimbo imwe chete nhoroondo kana chero kupi zvako uko Petro akamboenda kuRoma. Maona, Pauro akadaro, asi kwete Petro. Zvakanaka. Saka tinoona kuti zvitevedzwa zvose izvi nezvimwe zvichangobva kuverevedza zvichipinda. Maona, asi uye vanhu nhasi vari kwese kwaunoenda, ivo imwe chechi huru ine chimwe chipikiri chaive muruoko rwake. Unoziva kuti vane zvipikiri zvingani, zvipikiri zvemazvoro kwazvo nhasi zvanga zviri mugumi nepfumbamwe. Vane mapfupa, vane zvibenga zvenguo, uye nekugunzva nekubata. Uye isu hatina zvinhu izvozvo. Hatidi izvozvo. Kristu mupenyu ari matiri. kwete chimwe chipikiri kana chidimbu chemuchinjikwa kana chimedu chebvupa kana chimwe chinhu. Ndimwari mupenyu ari kugara matiri zvino achizviratidza. Tinongova nechiito chimwe chete cherangaridzo, ndicho chirayiro chashe, kurangarira rufu rwake. Asi kana ari Kristu pachake, anesu uye ari matiri, uye ndicho chinhu chatinoda kuzunguza, kubwinya kwemweya mutsvene kunyika, kuzunguza kusvikira chiedza chabuda kunze. Zvakanaka. Zvino, iyo, saka munoona, takatora rumwe rutivi rwacho rwemugwagwa. Munoziva ndagara ndichiedza kuva izvi, uye Ishe vedu vagara vachizvizarurira kwandiri. Pane kumwe kwakanyanyisa, uye nekumwe kwakanyanyisa. Asi pakati pemugwagwa chaipo, ndipo pane chokwadi. Macherechedza here Isaiah paakataura kuti kuchava nemugwagwa mukuru, Isaiah 35. Uye munorangarira here kuimba kwaiita hama dzedu dzinokosha dzechinazarini munoziva? Mugwagwa mukuru weutsvene, mugwagwa mukuru weutsvene. Zvino, kana ukaverenga Bhaibheri rako zvakanaka, haritauri kuti mugwagwa mukuru weutsvene. Rakati, pachava nemugwagwa mukuru, uye nenzira. Uye ichanzi, kwete mugwagwa mukuru weutsvene, asi nzira yeutsvene. Uye chibatanidzo, chinopedzisa chirevo chako. Maona, uchava mugwagwa mukuru, uye nenzira. Uye ichanzi nzira yeutsvene, kwete mugwagwa mukuru weutsvene. Unaona, mugwagwa wakagadzirwa nzira, mugwagwa wakanaka unovakwa chikamu chepakati chiri pamusoro, nekuti unosiya marara ese achinorasikira kumativi ese maviri. Ndizvozvo, kana munhu anyatsouya kuna Kristu, ane maziso ake akanangiswa pana Kristu. Kana aine manyawi zvishoma, anova mupengereki. Kana akatonhora zvishoma, anoenda kune rimwe divi racho uye ongovagaka uko kune rimwe divi. Munoona, njere dzake. Asi chinhu chikuru chiri chaipo pakati penzira, uine mweya wakakwana mauri kukuchengeta uchidziya uye uchifamba. Amen. Uye nokuziva zvakakwana kuti uzvichengete uri pasi pekuteerera kumweya, uchifamba sekungofamba kunoita mweya, kwete kusvikira kana kwete mushure sekungofamba kunoita mweya. Cheche yekatorika yakati chizaruro chaiva Peturo. Cheche yeprotestanti yakati aiva Kristu. Asi Bhaibheri rinodzidzisa kuti chakanga chiri chizaruro chavakapa, Mwari chavakamupa, chaKristu. Ndimi Kristu mwanakomana waMwari mupenyu. Wakaropafadzwa iwe Simoni mwanakomana waJonasi. Nyama neropa hazvina kukuzarura izvi. Hakuna munhu, seminari kana imba yeugaro hweuprisita chero chinhu chakazvidzidzisa kwauri. Asi baba vangu vari kudenga vazarura izvi kwauri. Ndiwe Petro, padombo iri ndichavaka chechi yangu, uye masuo eGehena haangaikundi. Zvino tasvika pane imwe nzvimbo pano apo pavanowana pfungwa mbiri dzakasiyana. Zvino ndinogona kunge ndiri kukanganisa. Kana ndiri kudaro, Mwari ngavandiregerei. Asi ndichapesana neve Seventh Day Adventists vanotaura kuti rakanga riri zuva rechinomwe raakanga ari zuva rashe. Hama dzeSeventh Day Adventists nevazhinji vavo vanoti raive zuva resabata raakadana kuti izuva rashe. Cheche yechikristu inoridaidza kuti zuva rashe svondo, zuva rokutanga. Uye tinocherechedza kakawanda kuti cheche yechikristu nazvino nhasi vanhu vechiprotestanti vanotaura nezvaro sezuva rashe svondo. Izvozvo hazvisi mumagwaro. Svondo rakanga riri zuva rokutanga revhiki mubhaibheri, kwete zuva rashe, uye raisava riri zuva rechinomwe sabata. Zvinenge zvisingabviri kuti rive rimwe remazuva iwayo, nokuti zvakatorera Johani makore maviri kunyora zvakazarurwa. Raiva zuva ripi? Panozenge paine akawanda emazuva echinomwe iwayo uye nemazuva ekutanga anopfuura. Bhaibheri zvakazarurwa yakanyorwa kubva muna AD 95 kusvika 96, makore maviri. Rakanga riri zuva rashe. Zuva rashe ndizvo chaizvo zvarakataura, uye ndizvo zvarakanga riri. Johani akatakurwa mumweya achipinda muzuva rashe. Rino ndiro zuva remunhu, asi zuva raJehovha richauya. Tichidzika nemumagwaro tinoona kuti aive muzuva rashe, akatakurwa mumweya uye akaendeswa kuzuva rashe. Amen. Ndizvozvo, munoona, akanga ari muzuva rashe. Bhaibheri rinotaura nezvezuva rashe. Tichasvika kwazviri munguva shoma, magwaro mazhinji. Chinhu chekutanga, zuva resabata. Tichitaura nezvaro, zuva resabata hakusi kuchengeta rimwe zuva. Hatina murayiro wekuchengeta mugovera sesabata. Hatina murayiro wekuchengeta zuva rekutanga sesabata. Mutestamende itsva, Bhaibheri rakati muna vaHebheru chitsauko 4, dai Jesu ainge akavapa zororo, haaizotaura here pashure nezverimwe zuva? Ndizvozvo. Asi kunosara kuine zororo kana kuchengeta sabata kuvanhu vaMwari, nekuti nesu vakatendawo zvakare takapinda muzororo rake. Tinorega mabasa edu sezvakaita Mwari kubva kune avo. Tarirai. Ishe ngavarumbidzwe. Ndiri kungobva ndanzwa zvakanaka kwazvo. Ndinoenda mberi kwangu. Cherechedzai, muzuva resabata Mwari vakagadzira nyika mumazuva matanhatu, uye nezuva rechinomwe vakapinda muzororo, uye havana kuzodzoka zvachose kuzovaka zvakare dzinyika. Ndokubva vaipa kuvanhu sechirangaridzo nokuti haugone kuichengeta zvino, nokuti paunenge uchichengeta sabata pano kune rimwe divi renyika, isvondo ipapo zvakare, maona. Saka yakaratidza kuti yaiva yevanhu chikamu nenguva zveIsraeri. Asi zvino kunosara kuine kuchengetwa kwesabata kune vanhu vamwari, nekuti isu avo vakatenda kupinda muzoro rake, kunyange mabasa, ndiri kutora vaHebheru chitsauko 4, kunyange mabasa akanga akwaniswa kubva pakuvambwa kwenyika, nekuti wakataura pane imwe nzvimbo nenzira iyi, zuva rechinomwe. Uye zvakare akatema rimwe zuva achiti muna Dhavhidhi, ini munozvinyora pasi, vaHebheru 4. Zvakare akatema rimwe zuva achiti muna Dhavhidhi, nhasi mushure menguva refu yakadai zvinonzwika, kana imi muchinzwa, kana akati, kana imi muchinzwa izwi rake, musaomesa mwoyo wenyu. Nekuti dai Jesu akanga ava pazororo zuva, haizoreva here pashure nezverimwe zuva? Asi kwasara zororo kana kuchengeta sabata. Shoko rekuti zororo, sabata, ishoko risina kujairika kwatiri. Rinoreva zororo. Izwi rechiHebheru rinoreva kuti zuva rezororo, zuva resabata, usashande, zorora. Nekuti dai Jesu akanga ava pazororo, angadai asina here kunge akareva nezverimwe zuva? Asi kwasara zororo kana kuchengeta sabata kuvanhu vaMwari. Nekuti isu takapinda muzororo rake, tinosiya edu mabasa sezvakaita Mwari kubva pane ake. Hatife takadzokera kwariri pazuva rinotevera revhiki, uye toritanga zvakare takapinda muzororo. Jesu achitaura pamusoro pezviro pafadzo akati, makavanzwa vachitaura panguva dzakare, usauraya. Ndinoti kwamuri, ani naani anotsamwira hama yake pasina chikonzero watouraya kare. Makanzwa zvichinzi navo venguva dzekare, usaita upombwe, ndiwo murayiro. Asi ndinoti kwamuri, ani naani anotarisa mukadzi kuti amuchive watoita upombwe naye mumwoyo make, ndizvozvo here? Saka zvinhu zvose izvi zvaive zvirangaridzo, zvingori zviratidzo, zvishamiso, zvakamirira nguva chaiyo yaiuya. Zvino Jesu paakapedza izvozvo, Mateo 11 zviropafadzo, akati, uyai kwandiri imi mose vari kushingaira vakaneta uye makaremerwa, uye ndichakupai zororo kumweya yenyu. Torai joko rangu pamusoro pangu uye mudzidze kwandiri, nokuti ndiri munyoro uye ndakaninipa, ndizvo here? Uyai kwandiri imi mose makaneta uye makaremerwa, uye ini ndichakupa zororo kumweya wako. Kana wakashanda zuva rimwe, mazuva gumi, makore mashanu, makore makumi matatu nemashanu, makore makumi mashanu, makore makumi mapfumbamwe, uye waneta uye warukutika, uya kwandiri ndichakupa zororo. Ndichabvisa mutoro wose wechivi kubva pauri, uye ndopinda mauri, uye ndokupa zororo rakakwana pamwe nekugutsikana. Zvino chii zororo iroro? Regai ndingozvigadzirisa izvi zvishoma tione kuti chii. Vamwe vavo vakati, nai enda unojoina chechi, kwete. Isa zita rako mubhuku, kwete. Zvakanaka, imwe mhando yerubhabhatidzo romumvura, kwete. Ngatingozvigadzirisai uye tione kuti chii. Ungada here kuita izvozvo ipo pano apo takamirira? Tichaona kwakaenda Johani, kumhando yezuva rakaita sei kwaakaenda. Jesu paakafa panyika uye basa rake rakanga rapera, akapinda pane imwe nzvimbo. Zvino ngatidzokerei kuna Isaiah chitsauko 28 uye ndima 8. Ndinotenda kuti ndiyo. Zvino Isaiah 28:8. Zvino ngativerengei Isaiah 28. Profita achitaura makore mazana manomwe ane gumi nemaviri zvisati zvaitika. Zvino vangani vangada kuziva kuti sabata rechokwadi chii, zororo rechokwadi chii? Herino iri. Zvino hepano apo muprofita ari kutaura, uye ndichakuratidzai parakazoitika. Tarisai Isaiah 28:8. Nekuti ose muprofita achiprofita nezvemazuva ano, nekuti matafura ose azere nemarutsi netsvina, vanhu vachitora chirayiro, vanoputa nekunwa, uye vanonyepa, uye vanoba, zvokuti hapana nenzvimbo yakachena. Ndianiko waachadzidzisa zivo? Ndiani waungadzidzisa zivo nhasi? Vangani vanzwa Billy Graham nhasi? Yanga iri mharidzo inoshamisa yaparidza pamusoro payo, kuti vanhu vangatenda sei nhema, uye vongoramba vari munhema idzodzo, uye vachitozvipembedza, uye vachifunga kuti vaiita zvainge zvakanaka. Veruzhinji vemuAmerica vachitora ataura uye achiti sefa yemunhu akachenjera, uye mudzanga wemunhu anoputa, achitora imwe yenhema dzadhiabhori, uye pachinzvimbo chekumuita benzi. Chero zvaari kuputa chinhu chakadaro uye nokuedza kumuita munhu akachenjera, atori benzi kutombouputa, kana apo iwo uzere nerufu nekenza nezvimwe zvese, uye zvakadaro anoupfumbura uchidzika nemumapapu ake, ibenzi, kwete sefa yemunhu akachenjera. Uye hakuna chinhu chakadaro. Murume akachenjera haashandise zvinhu izvozvo. Hakuna upenyu kunze kwokunge uri muHotels 92 kana chimwe chinhu chakadaro. Hakuna upenyu kunze kwaKristu, ndihwo upenyu chaihwo hwechokwadi. chishinoita kuti varume nevakadzi vanwe zvinhu izvozvo nokuti vari kuedza kugutsa nyota iyoyo iri imomo iyo Mwari vakaisa imomo kuti vave nenyota yavo uye vari kuedza kuigutsa nezvinhu zvenyika uye ndicho chikonzero tiine zvinhu izvozvo ndicho chikonzero vanhu vachiita saizvozvo nokuti vari kuedza kupedza nyota iyoyo iri mavari yamwari uye dhiabhori ari kuvapa rufu pachinzvimbo cheupenyu matafura ese azere nemarutsi vashumiri zvimwe zvese vanotaura nezvazvo zvakanaka kuva nemufaro mudiki wakachena hakuna chinhu chakadaro ndianiko waachadzidzisa zivo uye ndiani waachaita kunzwisisa dzidziso ivo vakaruburwa pamukaka vakabviswa pamazamu zvino hatichisiri vacheche nekuti chirevo chinofanira kuva pamusoro pechirevo chirevo pamusoro pechirevo mutsara pamusoro pemutsara mutsara pamusoro pemutsara apa zvishoma nepapo zvishoma nekuti nemiromo inokakama nedzimwe ndimi achataura nevanhu ava akati kwavari rino ndiro chi kuchengeta sabata zororo iro ramunoita kuti vakaneta uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa kugona kuita kuti vakaneta vazorore uye ndiko kumutsiridzwa asi vakaramba kunzwa zvakaitika rini makore mazana manomwe ane gumi nemaviri gare gare apo pazuva rependekosti miromo inokakama yakava pavanhu uye vose vakazadzwa nemweya mutsvene uye vakatanga kutaura nedzimwe ndimi uye mweya mutsvene wakatora simba paupenyu hwavo ndokusiya zvinhu zvavo zvenyika ipapo vakapinda muzororo nakristu pauro akati muna vaebheru chitsauko 4 isu vakapinda muzororo rake takarega kuita zvose zvenyika sezvakaita mwari pazuva rokusika kwavo vakapinda muzororo ravo uye isu tinopinda navo mushure mekunge mabasa edu epanyika apera hero sabata renyu chairo rechokwadi saka pauro akasimudzwa ndokupinda mumweya iwoyo wesabata uye akaendeswa nemweya mutsvene nzira yose kupinda muzuva rashe sei tiine hondo sei tiine matambudziko sei rudzi ruchimukirana nerumwe rudzi jesu akauya muchinda hweupenyu uye vakamuuraya mumavhiki mashoma kana kunyange izvozvi kune mareindeer naana santa claus nemabhero ari kurira pamwe nemhando dzose dzezvinhu zvakarembera inova mhemberero yechiedheni chinyorwa chechechi yekatorike vanhu vachibhadhara mitengo mikuru uye vachichinjana zvipo nezvimwe zvakadaro chiedheni kisimusi izuva rekunamata uye gara zviya kristu haana kuzvarwa pazuva rechimakumi maviri nemashanu razviita zvakare haikwanisa kuva akadaro kana wakambove mujudhiya zvikomo zvizere nechando zvakaipa kupfuura zvazviri kuno akazvarwa muna kubvumbi apo zvisikwa zvese zvinobuda zvino asi itsika yavo uye sei tichiita zvinhu izvozvo nokuti tinotevera tsika dzevanhu panzvimbo yemirayiro yamwari ivo chimwe chinhu chakadaro chaisava nebasa asi vanongoita zuva rezvekutengeserana kubva pariri zvinonyadzisa zvinonyadzisa kuti ivo vaite zvinhu zvakadaro mhemberero yechiedheni ndiriini apo santa claus akava nechekuita najesu kotsuro yeeaster kana huku kana yakapendwa neimwe mhando yeingi kana chimwe chinhu kana imwe mhando yetsuro chena duku iine chero chekuita norubuko rwajesu kristu hamusi kuona here kuti nyika yezvekutengeserana ndicho chikonzero vachitengesa mabhuku ekare aya erock and roll nemifananidzo ine tsvina nezvinyadzi nezvinhu zvakadaro nemhaka yekuti hunhu hwevanhu vacho hunoshuva zvinhu zvakadaro zvisina maturo imhaka yekuti pane chakashata mumwoyo havasati vambopinda muzororo iroro namwari wosiya zvinhu izvi pavanouya mariri uye vogamuchira mweya mutsvene ipapo vanenge vapedza nezvenyika pamwe nezvinhu zvenyika mwari vakamutakura handitendi kuti akatakurwa sapauro zvino kumusoro kudenga rechitatu ndokuona zvinhu zvakanaka mweya mutsvene wakakosha zvawakaita mavhiki mashoma apfuura pano regai ndione nemamwe mashoko ndakanga ndichitya rufu zvino mweya mutsvene wakanditora ndokundiratidza zvazvaiva zviri makanzwa chapupu chacho zvino pandakadzoka zvino rufu rumborera rwako rwuripi kuendeswa kunoona zvaive zviri seri kwechidzitiro akanditendera kuti ndidzoke kuzokuudzai kuti miruko hatisi zvipoko nemweya tiri varume nevakadzi vechidiki vasingazombofa vasingazomborware seri kwechidzitiro rufu harugone kuita chimwe chinhu kwauri kunze kwokukudhonzera munzvimbo iyoyo zvino johane akaendeswa achibva pachitsuwa chepatmos mumweya ndokupinda muzuva rashe rino izuva revanhu Vanhu vari kurwa, asi zuva raShe richauya, apo umambo uhu huchava umambo hwaIshe vedu nehwaKristu wavo. Zvino ipapo pachava nemerenya muhuru, zuva raShe, zuva rokuuya kwake, kutonga kwake, ndiro richava zuva raShe. Rino izuva revanhu, ndicho chikonzero vachikutsoropodza uye nekuita zvavanoda newe, asi kuchava nenguva, kudana iwe, vanokudaidza zvino, muumburuki mutsvene uye mupengereki, asi nguva ichasvika, munoona, iyo yekuti havazoiti izvozvo. Vachachema nekuungudza nekuira patsoka dzako. Bhaibheri rakati muna Maraki 4, uchatofamba kunze nepamusoro pemadota mushure mekunge vapiswa, pasina kuvasiyira mudzi kana dai. Ndizvo chaizvo zvinotaurwa nebhaibheri. Vakarurama vachafamba nepamusoro pemadota evakaipa. Ndizvozvo chaizvo. Havazosiyirwi mudzi kana basi. Hapana chekudzokera kwachiri. Uye vanenge vaparara. Zvino rino izuva revanhu, kuita kwevanhu, mabasa evanhu, chechi yevanhu, pfungwa dzevanhu. Asi zuva raShe riri kuuya. Zvino, akanga ari mumweya pazuva raShe. Zvakanaka, uye chinhu chekutanga chaakanzwa paiva mumweya pazuva raShe. Zvino, tine ndima 10. Mumweya nezuva raShe. Uye, akanzwa inzwi. Sere hwamanda. Ngatisapfuure mufananidzo mumwe zvino. Kana tichifanira kuutora mangwana, tinogona kuutora. Munoona, mumwe munhu chingotarisa wachi kuti ndisazononoke. Zvakanaka, zvino. Akanga ari mumweya pazuva raShe. Zvinorangarirai. Chinhu chekutanga chaunofanira kuita ndechekuti chii? Pinda mumweya. Ko, zvizarura izvi zvichazombouya sei kwauri? Pinda mumweya. Uchazombowana sei mweya mutsvene? Pinda mumweya. Pinda mumweya. Wakanga uri mutadzi uye ukaenda kudhanzi, waipinda mumweya iwoyo. Ini zvangu, waitanga kuombera maoko ako, nekutambisa tsoka dzako, uye nekujaivha, nekukandira ngowani yako pasi, uye uchitenderera tenderera uchiita zvoupenzi. Wakanga uri mumweya wazvo. Ungafungidzira here mumwe muchinda aive akasungwa nekutamba achienda kudhanzi oti,
saka zvino imi mose mune nguva yakanakisa ndinofungidzira.
Oh, vanozoti iwewe kungonyarara nyarara, buda muno, maona. Ukaenda kumutambo webhora, mumwe munhu wogoyesa kabodzwa, kana chimwewo chinhu wogara wakatarisa zvinoti.
Zvakanaka. Ndinofungidzira kuti zvakanaka kwazvo.
Kwete, hawaizombova mupengereki webaseball. Hawaizova chaiye. Waisava uri mumweya webaseball. Kana mumwe munhu akagoyesa kabodzwa, unosimuka wodanidzira. Ini zvangu, ihwini. Worova ngowani mumwe munhu kubva mumusoro make sekudai. Hapana anoti bufu nezvazvo. Zvino muchechi kana uchinge wapinda mumweya, unosimuka wodanidzira. Kubwinya. Haleruya. Ishe ngavarumbidzwe.
Mumwe munhu anocheuka oti, muumburuki mutsvene. Oh, Hamahud. If we're
holy rollers because we do that, then them's unholy. Ndikuzokubvunzai mubvunzo. Kana tiri vaumburuki vatsvene nokuti tinoita izvozvo, saka ivo vaumburuki vasiri vatsvene kunze uko. Ndingasva ndava muumburuki mutsvene, haungadaro here? Pane kuva asiri mutsvene. Ini zvangu, zviro kwazvo, vaumburuki vasiri vatsvene. Zvino, akanga ari mumweya, akapinda mumweya, ndokubva zvinhu zvatanga kuitika. Zvino paakapindamo, akanzwa hwamanda. Zvino, hwamanda inogara ichizivisa kuuya kwechimwe chinhu. Sekuti kana wauya, mambo ari kuuya, vanoridza hwamanda. Jesu paanouya, acharidza hwamanda. Ndizvo here? Josefa paibuda, vairidza hwamanda. Zvino chimwe chinhu chiri kuuya mberi. Johani akapinda mumweya, zvino akanzwa hwamanda. Akanzwa hwamanda. Zvino akacheuka kuti atarise chaive shure kwake paakanzwa hwamanda. Mushure mekunge apinda mumweya. Pamwe aitamba achisvetuka achimhanya kwese kwese pachitsuwa. Aiva nenguva yakanaka. Akanga ari mumweya. Saka uye iye zvinogona kunzwika sekumhura. Asi handizvireve nenzira iyoyo. Munoona. Aigona. Ndizvo. Saka anogona kunge aiita izvozvo. Ndinotenda kuti aive nenguva yakanaka mumweya. Achingorumidza Mwari. Nokuti ndizvo chaizvo zvakaitika mweya pawakawira pamusoro pavo pakutanga. Mweya mutsvene pawakawira pamusoro pavo, vakadzedzereka sevarume nevakadzi vakadhakwa, uye vakaita sevakadhakwa, uye vachiwawata, uye kudai vachienderera saizvozvo kusvikira vanhu vati, vanhu havazere newaini itsva, ndiwo maitiro avakaita pekutanga. Saka mweya wakauya zvakare, pamwe akaita nenzira imwe cheteyo. Maona, hapana chitsva pane chinhu ichi. Ichi chinamato chenguva dzekare. Hongu. Mumweya pazuva raShe, zvino tinozvinzwa. Zvino chii? Zvino akanga achiitei? Akatakurwa kubva pachitsuwa zvino mumweya ndokupinda muzuva raShe. Zvino paakangopinda muzuva raShe, akanzwa hwamanda. Chii ichocho? Ndemumwe munhu ari kuuya. Mumwe munhu mukuru ari kuuya. Hwamanda inorira. Mumwe munhu ari kuuya. Akatarisa. Haleluya. Hwamanda.
Alpha and Omega, the richiti, first and the last.
Ndini Alifa na Omega, wekutanga newokupedzisira. Kwete chiziviso chemumwe wechipiri kana mumwe wechitatu, asi iye woga. Ndini zvose Alifa na Omega. Ndisati ndakuratidza chero chinhu, ndinoda kukuzivisa kuti ndinani. Chizaruro chikurusa pane zvese ndiwo umwari. Umwari hwepamusoro-soro hwaIshe vedu Jesu Kristu haugone kusvika panheyo yekutanga kusvikira watenda izvozvo wobuda kunze. Ndizvo zvakataurwa naPetro. Tendeuka uye wobva waona umwari. Wobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu kuti uregererwe zvivi zvako. Zvino unobva wagadzirira kupinda mumweya. Chinhu chekutanga chaunofanira kuziva ndiwo umwari waKristu. Ndini Alfa naOmega. Ndini kubva kuna A kusvika kuna Z. Hapachina kunze kwangu. Ndaive pamavambo, ndichave kumagumo. Ndini iye akanga aripo, aripo uye achauya. Samasimba, zvifunge izvozvo. Ndizvo zvakataurwa nehwamanda. Ngwarira Johane, wapinda mumweya. Chimwe chinhu chichazozarurwa kwauri. Chimbori chii? Hwamanda inorira. Chinhu chekutanga, ndini Alfa naOmega. Chizaruro chekutanga pane zvese. Oh, mutadzi kotama. Tendeuka zvino, nguva isati yanyanyisa kupera. Ndini Alfa naOmega. Ndicho chinhu chekutanga chaakaita kuti azive kuti aiva ani. Ndiani uyu ari kuuya? Ndimambo Jesu here uyu? Mambo Mwari, mambo mweya mutsvene. Akati, ndiri zvese izvozvo. Ndini kubva pana A kusvika kuna Z. Ndini mavambo nemagumo. Ndini uyo asingafi, uyo waziyenda nakuenda. Mushure mechinguva chidiki tinomutarisa munhu wake wakapetwa kanomwe. Tarisa zvaari zvino. Ndini mavambo nemagumo. Ndini Alfa naOmega, wokutanga newokupedzisira. Ndaivapo kusati kwava newokutanga, uye mushure mekunge pasisina wokupedzisira ndicharamba ndiripo. Nemamwe mashoko, wekutanga newokupedzisira. Uye zvaunoona zvinyore mubhuku utumire kukereke nomwe dziri muAsia: kuEfeso, Simena, Pegamo, Tiatira, Sadis, Philadelphia nekuRaodikia. Zvakanaka, chizaruro chekutanga ndiwo umwari hwepamusoro-soro hwaJesu Kristu. Unofanira kuziva kuti iye ndiani paunonzwa izwi. Zvakanaka, izwi rimwe chete rakanzwika pagomo reSinai. Izwi rimwe chete rakanzwika pagomo rekushandurwa. Iye mumwe chete, mumwe akaita semwanakomana wemunhu. Zvino tarisai mundima iyi inotevera. Zvakanaka, ndikatendeuka chitsauko 12 zvino. Tichasiya machechi aya ari ega kweminiti, nekuti vhiki rino rose riri kuuya pamachechi aya, munoona. Saka tichangopfuura nepamusoro pazvo. Asi akati, izvi ndichakurayira kuti utumire mharidzo iyi yandinokuratidza. Ndiani? Ndini wekutanga newokupedzisira. Ndini iye wepamusoro-soro. Ndini uyo Samasimba, uye ndauya kuzokuudza kuti ndiri kukupa mharidzo kumachechi manomwe. Ndinoda kuti uinyore, uigadzirire, maona. Uye machechi manomwe ari muAsia. Zvino aive machechi ipapo panguva iyoyo ane hunhu maari hwaimiririra mazera echechi aya aizouya. Zvino ndikatendeuka kuti ndione izwi rakataura neni. Uye ndakati ndatendeuka, ndakaona zvigadziko zvemwenje zvinomwe. Zvigadziko zvemwenje zvinomwe. Zvino ndeiyo King James Version raungangove uinaro, riri zvichida Scofield kana pamwe Thompson Chain kana mamwe acho. Handizvo ipapo, hariti makendulu, rinoti zvibatiso zvemwenje. Zvigadziko zvemwenje, ndinotenda ndiro shoko chairo rakataurwa mududziro ipamavambo. Munoona, nemamwe mazwi, zvigadziko zvemwenje zvinomwe izvi aive machechi manomwe. Anoti gare gare pane se mundima 20 pano, zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvawaona machechi manomwe. Saka munoona, dai rakanga riri kenduru, raizongokurumidza kupera robva radzima munguva pfupi. Asi haasi makenduru, chigadziko chemwenje. Rinochipa sechigadziko chemwenje. Ndakati ndacheuka, ndakaona mumwe akafanana nomwanakomana wemunhu amire pakati pezvigadziko zvemwenje zvinomwe. Zvino tarirai, kenduru raizobvira rikapera nekukurumidza. Raizodzima, rinozenge richisipo zvachose. Mumaawa mashoma raizobvira ropera. Asi chigadziko chemwenje chakadai. Pano ngatitorei gwaro pano, ngatitorei Zakariya 4:1. Zvino tinogona kuwana kubva muna Zakariya imomo izvo zvatinoda. Zakaria 4:1. Uye ndinotenda zvino pamwe mune izvi tichakwanisa kubatanidza pamwe chete izvo zvatiri kuda. Handisi kukwanisa kuwana Zakaria muna Zefania, ndinogona here? Zvakanaka. Zvakanaka. Bhaibheri rangu rakare rinenge rasakara. Zakaria 4:1. Nyatsoteererai zvino, munowana mufananidzo wakanaka pano. Zvino mutumwa muprofita zvino angori makore mazana mashanu ane gumi nemapfumbamwe Kristu asati auya. Zvino mutumwa akanga achitaurirana neni akasvikazve akandimutsa somunhu anomutswa pahope. Zvino muprofita ari muchiratidzo. Zvino akati kwandiri, unooneiko? Uye ndikati, ndakatarisa uye ndikaona kenduru. Zvino izwi rimwe chetero rinodudzirwa kunzi chigadziko chemwenje. Chose chendarama chine ndiro pamusoro, pamusoro pacho ndiwo waiva mwenje, nemwenje yacho minomwe iri pamusoro pacho, nepombi nomwe dzemwenje minomwe iri pamusoro pacho. Munoona mazera mamwe chete chechi ari kuuya, maona. Uye miti miviri yemuorivhi parutivi rwacho. Zvino imhando iye chii chavaipisa mumarambi iwayo munguva dzebhaibheri? Pane anoziva here? Mafuta. Mafuta erudzii? Mafuta emuorivhi. Miti miviri yemuorivhi chii? Testamende itsva neyekare iri miviri yakamira pachiri, mumwe kurutivi rworudyi kwendiro, mumwe kurutivi rworuboshwe rwayo. Uye ndikapindura ndikataura nomutumwa akanga achitaurira neni ndichiti, zvinyiko izvi ishe wangu? Zvino mutumwa akanga achitaurirana neni akapindura akati kwandiri, hauzivi here kuti izvi zvinyiko? Ndikati, kwete ishe wangu. Zvino akapindura akataura neni achiti, ndiro shoko raJehovha kuna Zerubhabheri rinoti, hazviitwi nesimba kwete nehondo, asi nemweya wangu, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Achadzoreredza Jerusarema. Zvino kenduru chii? Chigadziko chemwenje. Uye cherechedzai kuti zvakanaka sei. Pano paakatendeuka akaona uyo akafanana nemwanakomana wemunhu pano amire pakati pezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama, zvinoreva mazera manomwe echechi ari kuuya. Uye pombi imwe neimwe kana kuti chigadziko chemwenje chakakochekerwa mumudziyo mukuru wemafuta. Uye mumafuta aya munouya kumusoro kune rambi diki rine chimwe chimiro chisina kujairika, rakagara rine tambo mariri. Zvino tambo yairembera zasi mumafuta, uye cherobedzi vaidira mafuta nepamusoro pechigadziko icho chaizadza pombi huru. Uye bazi guru zvino raipinda mumapombi sezvizvi, uye rambi riine tambo yakarembera zasi. Pombi iyi yaipinda mune yairamba ichibvira siku nesikati. Hawaimbofanira kuribatidza, haraimbodzima. Vaingoramba vachidira mafuta mupombi huru. Uye zvigadziko zvemwenje izvi zvaibuda seizvi? Zvaiva nemarambi akagara pamusoro pazvo. Tambo yaibva murambi yaidzika ichipinda imo muno yotora upenyu hwayo kubva apa. Oh, zvakasiyana sei nekenduru! Zvakasiyana sei chigadziko chemwenje uye chiri kudhonza mafuta! Zvino zvigadziko zvemwenje izvi, moto waiva pazvigadziko zvemwenje izvi mutestamende yekare. Pavaibatidza rambi rimwe chete, vaisakwanisa kubatidza rambi rinotevera nemoto mumwe chete wavaive navo muruoko rwavo. Vaibatidza rambi rimwe chete vobva varisimudza, zvino votungidza rimwe rambi, vobva varigadzika pasi, zvino votungidza rambi iri, uye zvadaro votora votungidza rambi iri nemoto mumwe chete wavatanga navo pakutanga. Oh, ndinoimba kuti hazvipfuuri nepamusoro pemusoro wako. Jesu Kristu mumwe chete, zuro, nhasi nekusingaperi, moto mumwe chete, mweya mutsvene wakatungidza imwe neimwe yemachechi wayo zvichidzika chaiko nemumazera. Jesu haana here kuti muna Johani 15, ndini muzambiringa, imi muri matavi? Zvino iye ndiye muzambiringa mukuru, isu tiri matavi. Zvino muzambiringa haubereki zvibereko. Kuti unogona kutora muti wemusitira semuranjisi, uye unogona kutora davi kubva pane zvakanaka, ndingati muti wemugrapefruit, uye wotsemura kanzvimbo kadiki mumuti womuranjisi woisa mugrapefruit iwoyo mauri, unokura. Ukaenda necheapa unotora bazi remuremani woriisa mumuti womuranjisi, rinokura. Kana kutora mupomegranate woritora, kana chero womusitrus, tanjarini kana tanjero, chero mumwe womuchero iyoyo musitrus waisa mumuti uyu, uye rinorarama kubva paupenyu hwemuti iwoyo wemuranjisi. Asi harizobereki maranjisi, richabereka magrapefruit, richabereka matanjero, richabereka maremani, Asi riri kuraramba kubva paupenyu hwedzinde chairo. Asi kana dzinde iroro rikazobudisa rimwe bazi, rimwe bazi richange riri reupenyu humwe chete huri mariri, richabereka ranjisi. Nokuti pakutanga mumudzi waro mune upenyu hwomuti womuranjisi. Asi mamwe anogona kurarama kubva pauri chero bedzi uri rudzi rwemuchero wemusitrus, asi harigoni kubereka chibereko chepamavambo nokuti harisi repamavambo. Ndizvo zviri chechi. Vakatsemura muzambiringa vakapfekeramo Presbyterian, Methodist, Baptist nemamwe akadaro. Riri kubereka muchero webaptist, muchero wepresbyterian, muchero wemethodist. Asi kana rikambo muti woyo ukazombobuditsa rimwe dani, richange riri mhando yemuzambiringa mumwe chete warakaunza nezuva rependekost. Muzambiringa wepamavambo rinotaura nendimi uye rinogova nesimba nezviratidzo zvakristu akamuka mariri. Sei? Nekuti riri kurarama kubva pane icho chakasikwa marakadyarirwa. Chaizvoizvo harina kudyarirwa mariri, rakaberekerwa mariri. Ishe ngavarumbidzwe. Ini zvangu handina kumbofunga nezvazvo ipapo chaipo. Munoona, mamwe aya akabatanidzirwa, vanovabatanidzira mumuti kuti abereke mhando yemichero yavo. Havagone kutora izvi, havatendi mazviri nokuti havana kumbobvira vakaziva chii zvacho pamusoro pazvo. Asi kana vakaberekerwa muupenyu humwe chete ihwohwo hwakabuda mumuti iwoyo, ndicho chinhu choga chavanokwanisa kubereka, upenyu hwedzinde repamavambo. Mapomba aya emwenje anokwana mundiro imwe chete yakakura kwazvo, mubato mumwe mukuru kwazvo, uye mapfumbamwe akasiyana, kana kuti zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvakasiyana zvinobuda mauri. Uye pazvakadaro, chimwe nechimwe chezviedza izvozvo chakanga chichitora kubva pachitubu chikuru cheupenyu hwacho, uye chiedza charo chaive nekuda kwokuti chaive nekembiru racho rakanyikwa mupombi huru iyi. Mufananidzo wakanaka sei weimwe yenyeredzi nomwe dziya chaimirira izvozvo neupenyu hwayo huchibvira nemweya mutsvene pano, uye iyo nekutenda ari kumupfuuta nemweya mutsvene, uye upenyu hwake ikenduru, kana kuti kwete kenduru, asi tambo yakanyikwa mumweya mutsvene muna Kristu. Uye kubudikidza netambo iyoyo ari kutora upenyu hwamwari kunze kuti hupe chiedza kuchechi yake. Mufananidzo wakadini wemutendi wechokwadi. Imhando iye chiedza chaari kupa, mhando imwe chete chiedza chaivepo pakabatidzwa kenduru yekutanga. Pakatanga zera rechechi rekutanga raive Efeso. Pauro, ngirozi yechechi iyoyo, imwe yenyeredzi, imwe nyeredzi nomwe zvinoreva ngirozi nomwe, vatumwa vanomwe. Vhiki rino ndinogona kutora rugwaro nenhoroondo uye ndoratidza kwamuri kuti chimwe nechimwe chazvo ndechechokwadi mungirozi imwe neimwe, uye ngirozi yose yakanga iine chiedza chimwe chetecho. Ndizvozvo chaizvo. Uyezve pakati chaipo pemazera aya mukuru uya achauya. Cherechedzai zvino dziri kutora kubva mumudziyo mukuru wemafuta, chiedza, upenyu hwakanyikwa muna Kristu, hwakafa uye upenyu hwako hwakavigwa muna Kristu kubudikidza, kana kuti hwakavigwa muna Mwari kubudikidza naKristu, uye hwakasimbiswa nemweya mutsvene. Hakuna nzira zvachose yekumbofa wakabviswa ipapo. Ungazviita sei? Hapana anogona kukukanganisa. Unogumira upenyu hwako kuri kubvira nemweya mutsvene. Kubvira kuchipa chiedza. Kokumwe kumagumo kwacho kweupenyu hwako kwakanyura pai? Muna Kristu. Wakapo uye wakavigwa muna Kristu. Mweya mutsvene uri kuzvivharira kunze uko kwaunogona, dhiabhori haakwanisi kukubata. Amen. Anogona kunziririka uye nekuita ruzha, kunyange rufu pacharwo harugone kukubata. Rufu rumborera rwako rwuripi? Kukunda kwako kuripi? Mwari ngavavongwe vanotipa kukunda kubudikidza naishe vedu Jesu Kristu. Kumagumo kwendima iyi ngatiiverengei. Zvino ndakati ndatendeuka ndakaona zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama, uye nepakati pezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama mumwe wakafanana mwanakomana womunhu. Ini zvangu, macherechedza here? Nyeredzi, zvigadziko zvemwenje, marambi, zvinorevei? Izvi zvinorevei kuti mwaka watiri kurarama mauri inguva yeusiku. Makenduru nezviedza nenyeredzi zvinoreva usiku. Uye nyeredzi inoitei? Inoratidza chiedza chezuva kusvikira zuva radzoka. Ngarirumbidzwe zita rashe. Uye mushumiri wamwari wechokwadi haaratidzi chimwe chiedza chetochi, chimwe chimuti chemachisi, chimwe chikwande chiri kubvira. Anoratidza mirazvo yendarama yaKristu kuchechi, kuti ndiye mumwe chete uye mupenyu, uye ari kuvhenekera pandiri. Amen. Ndicho chiedza chaanoratidza. Nyeredzi inoratidza chiedza chezuva. Munoona? Saka tiri kuratidza chiedza chemwanakomana wamwari tichiita zvimwe chete zvaakaita, tichipa chiedza, chiedza cherudzii, chiedza cheevhangeri kune avo. Zvino ngatingomutarisai mberi zvishoma. patiri kutora kwa Sara kwese kwendima 13e uye nepakati ndipo pakati pezvigadziko zvemwenje zvendarama mumwe wakafanana mwanakomana wemunhu akapfeka nguo yakasvikira kutsoka uye akasunga chipfuwa nebhanire rendarama zvino heunei humwe umboo hwekuti dzidziso ino zvainoreva ndizvo pamusoro pekuva kwaro zuva rashe mamucherechedza here akanga asiri muprisita panguva iyi uye akanga asiri mambo akanga ari mutongi cherechedzai muprisita muprisita mukuru paaipinda munzvimbo tsvene-tsvene kana paaipinda kunoshumira kushumiro aizvisunga muchiuno kusunga bhanire rake muchiuno zvaireva kuti akanga achishumira haana kumborisunga papfudzi rake asi heunoyi achibuda achibuda nebhanire rakasungwa kumusoro bhanire papfudzi rake akasungwa pachipfuva chipfuva nebhanire rendarama rakasungwa kumusoro-soro chii gweta mutongi mutongi aine bhanire papfudzi rake rakasungwa kumusoro kuno kwete kuzasi semuprisita munoona zvinoratidza kuti akanga asiri muuprisita hwake zvino johani akaenda nzira yose kunopinda muzuva rashe uye akamuona achiuya semutongi munotenda kuti mutongi here ngativerengei mutsvene johani 5:22 nekukasika chaiko tichaona kuti mutongi here kana kuti kwete johani 5:22 nekuti baba havatongi munhu asi vakapa mwanakomana kutonga kwose ndizvo here ndiye mutongi mutongi wepamusoro-soro uye johani anoratidza kuti akanga asiri muzuva rechiprofita chake semuprofita uyewo akanga asiri mumazuva eumambo hwake asi akanga ari muzuva rashe semutongi zvino vangani vanoziva kuti muprisita aiva nebhanire rake tambo yake yakamonera muchiuno chake zvaireva kuti akanga ari mushumiro ani naani anoverenga testamende anoziva testamende yekare anozviziva izvozvo kana muprisita akazvisunga nechepano ari mushumiro muranda asi akanga akazvisunga kumusoro kuno mutongi ngativerengei mberi zvishoma bhanire rendarama raiva nepachipfuva ndizvozvo kumusoro necheapa akanga ari mutongi zvino tichaverenga kubwinya kwakapetwa kanomwe kweunhu hwake o ini zvangu izvi zvinondiita kuti ndidanidzire ndisati ndasvika pazviri cherechedzai o ichi chinhu chinoshamisa kwazvo ingoteererai uye musoro wake zvinotarisai ndiye zvinhu zvinomwe pano zvaanotaura musoro wake bvudzi rake maziso ake tsoka dzake izwi rake zvinhu zvinomwe zvaakataura pano kubwinya kwakapetwa kanomwe kwajesu kristu regai ndizverenge musoro wake nebvudzi rake zvakanga zviri zvichena semakushe zvichena sechando meso ake akanga mirazvo yemoto tsoka dzake dzakafanana nendarira inopenya sekunge yakapiswa muvira nenzwi rake ruzha rwemvura zhinji uye muruoko rwake rwerudyi wakanga akabata nyeredzi nomwe uye mumuromo make makabuda munondo unopinza unocheka nekwose uye chiso chake chaive chakaita sezuva rinopenya musimba raro chiratidzo chakadini chii chaakaona apa mwanakomana wamwari akabwinyiswa uye nemufananidzo zvino ngatingogadzirirai zvino ini zvangu ndafunga kuti dzave 9 dzinongova 8 handisati ndatotanga zvakanaka zvakanaka izvo zvino ndine urombo hama idzi dzakamira zvinondiita kuti ndihute hute kuvaona vakamira munoona nekuti ndinoziva kuti makumbo avo ari kurwadza dai ndaingova nechero imwe nzira hama yechero chinhu chandaigona kuita chokwadi ndaichiita zvino ndinoda kuti munzwisise izvi zvakanyanya zvino chimbomirai kwechinguvana uye mwari vakupei mubayiro mukuru ndiwo munamato wangu zvino cherechedzai chinhu chekutanga zvino tinocherechedza musoro wake nebvudzi rake zvakanga zviri zvichena semakushe musoro wake nebvudzi rake zvakanga zviri zvichena semakushe zvino hazvireve kuti aive achembera kwakaita izvi chakanga chisiri chikonzero chaizvozvo akanga asina kuchembera kuita izvozvo akanga ari zvakanga zviri nokuda kweruzivo rwake nekwaniso pamwe neuchenjeri hwake nokuti anogara nokusingaperi uye ziendana kuenda harigoni kuchembera manzwisisa here ngativhurei kutanga uye tichamufananidza kunze kuno seizvi uye tichaona zvaari zvino ngativhurei kuna dhanieri 7:9 kweminiti chete munoona mufananidzo mumwe chete muna dhanieri paanouya se nechekuno kune mukweguru panguva Uye potse munhu wese mudzidzi weBhaibheri anoziva chaipo patiri kuenda iko zvino. Dhanieri 7 uye ndima 9. Ndichatangira pana 8. Zvino ndakacherechedza nyanga uye tarira kwakabuda rumwe runyanga ruduku. Kumashure kwacho paiva nenyanga nhatu dzekutanga dzakadzurwa nemidzi. Zvino tarira, parunyanga urwu pakanga pana meso akafanana emunhu nomuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru. Zvino ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvakandirwa pasi. Zvino teererai, teereresai zvino. Muri kukwanisa kundinzwa zvakanaka here kumashure uko? Itai amen kana muchikwanisa. Ndakabvunza mudzimai wangu kumashure uko. Ndinofunga kuti mike iyi pano iri inonyanya kunzwika pano, handizvo here? Zvino ndinodanidzira zvakanyanyisa, ndinofungidzira mune ino. Zvakanaka. Zvino Dhanieri 7:9. Zvino ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvakandirwa pasi. Mumwe mukweguru pamazuva akagarapo akanga ane nguo yakachena sechando, uye bvudzi romusoro wake rakanga rakaita semakushe akanatswa. Mukweguru pamazuva, chigaro chake choushe chakanga chakaita somurazvo wemoto, uye mavhiri acho akanga ari moto unopfuta, uye nzizi dzemoto moto dzakanga dzichibuda dzichibva pamberi pake, uye zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, negumi zvakapetwa zviuru gumi zvakamira pamberi pake. Zvino kutonga kukatanga, uye mabhuku akazarurwa, bvudzi jena, zvose chero ani zvake anoziva kuti ndivo vatongi vekare mumazuva ekare, sevatongi vechirungu vaisipfeka wigi yakachena sechando. Vangaani vanozvirangarira? Vatongi vekare kare vaipfeka wigi chena nokuti vaive, uye heunoi uyu. Zvichiratidza zvakare kuti Johane ari muzuva raShe akamuona semutongi. Ameni. Kwete semuprisita, kwete samambo, kwete semuprofita, asi semutongi. Baba, ndimuchene Johane 5:22, vakapa kutonga kwese kwaari, uye ndiye mutongi zvino auya kuzotonga marudzi. Oh, nokuda kwezuva riya ramunomuona akadaro, bvudzi rake rakanga rakachena sechando, Dhanieri akamuona achiuya kune mukweguru pamazuva. Mutarisei achibatanidza zviviri izvi pamwe chete. Zvakanaka. Uye kutonga kukatanga, uye mabhuku akazarurwa. Uye ndakatarira ipapo nokuti uye ndakatarira ipapo nokuda kweinzwi remashoko makuru. Makuru ayo runyanga, kwete ndatora nzvimbo isiriyo, handina here? Dhanieri 7:9. Hongu heyo, nemavhiri ake acho, uye rwizi rwemoto rwakabuda uye rukauya kubva paari, uye makumi ezviuru akauya akashumira kwaari. Zvino ndakatarira nenguva iyo nemhaka yenzwi remashoko makuru akanga achitaurwa norunyanga, uye ndikaramba ndakatarira kusvikira chikara chaurayiwa, uye muviri wacho waparadzwa uchiiswa kumarime emoto unopfuta. Kana zviri zvimwe zvikara zvose zvakatorerwa ushe hwazvo. Ndiwo masimba ose neushe hwemarudzi shawa. Asi hazvo, upenyu hwazvo hwakawedzerwa kwemwaka nenguva. Zvino ndakaona muchiratidzo cheusiku, uye tarira, mumwe akafanana nomwanakomana wemunhu achipinda mumakore ekudenga. Tamuona achiuya sei mangwanani ano? Mundima 3, achiuya mumakore ekudenga, mwanakomana wemunhu. Mumwe akafanana nomwanakomana wemunhu achiuya nemumakore ekudenga, uye iye akasvika kune mukweguru pamazuva ake akamuswededza pedyo pamberi pake. Zvino akapiwa utongi nokubwinya noushe, uye vanhu vose marudzi mitauro vanofanira kumushumira. Utongi uhu utongi husingaperi, husingazopfuuri. Uye ushe hwake ushe hwake haungazoparadzwi. Akauya kune mukweguru pamazuva ane vhudzi jena semakushe. Zvino Johani akatendeuka ndokuona mumwe akafanana nomwanakomana wemunhu amire pakati pezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama, ane vhudzi jena rakaita sechando. Mutongi asina kuzvisunga muchiuno, asi akazvisunga pachipfuva kumusoro kuno. Mutongi nebhanire remutongi papfudzi rake, akamira nebhanire rendarama rakachena dzvene, rakanatswa, raibata kururama kwake. Chifukidzo chake, akanga akafukidzwa kusvika kutsoka. Tarisai kuratidzwa kwakapetwa kanomwe kwehunhu nekubwinya kwake. Zvino ndinotenda ndima 14. vhudzi rake, musoro wake nevhudzi rake zvakanga zviri zvichena semakushe, zvakachena sechando, uye meso ake aiva mirazvo yemoto. Musoro, vhudzi, meso akanga akaita semirazvo yemoto. Pafungei, maziso iwayo akambodzikatidzwa nemisodzi yemunhu. Zvino ave mirazvo yemoto. Akatsamwa, anomira ipapo semutongi ane hasha. Wakamurambirei? Oh, mutadzi, funga nezveizvi. Pafunge nhengo yechechi inodziya. Pafunge mukatorike, mubaptist, mupresbyterian, mupendekost. Pafunge mukatorike, mandara yako Maria akatozokwira kumusoro kupendekosti kunogamuchira mweya mutsvene ndokudzedzereka nokuita semukadzi akadhakwa. Amai chaivo vakristu vaifanira kuzviwana izvozvo vasati vabvumirwa kuenda kudenga. Ko, imi vakadzi muchasvika seiko ikoko musina kuita izvozvo? Zvifungei varume, mumwe nemumwe wenyu, vhudzi rake uye maziso ake akambodzikatidzwa nemisodzi yemunhu. Zvakadaro, ndinoda kuti mucherechedze chimwe chinhu pamusoro pemaziso iwayo. Paakanga achiri panyika, akanga akadzikatidzwa nemisodzi yemunhu nekuti akachema paguva raRazaro. Ndizvozvo, azere netsitsi. Umunhu hwake akanga akapfeka, akanga ari Mwari. Vakapfeka munhu kuitira kuti vabvise chivi. Asi zvakadaro, kuseri kwemunhu iyeye aiva nechimwe chinhu shure kwake chaigona kutarisa pakadzika chaipo mwoyo wemunhu, uye oziva zvose nezvake. Sei paiva nechimwe chinhu shure kwake? Asi zvakadaro, akanga akapfeka nyama inofa. Asi vakanga vasingazive kuti ndiani. Kana musingatendi, akati kuti ndini iye, muchafira muzvivi zvenyu. Ndizvozvo, kana ndikasaita mabasa ababa vangu, zvadaro musanditenda. Asi kana ndikaita mabasa ababa vangu, zvino tendai mabasa kana musinganditendi. Oh, akaedza sei kusvitsa mharidzo kwavari chizaruro. Aigona kutarisa pakadzika mumwoyo wemunhu, oziva zvese pamusoro pake. Ndinofunga kwazvo nezvazvo, maziso iwayo akambonangisa akatarisa nepamusoro pemakomo, akatarisa muchiso chekutambudzika, uye achigona kuchema semunhu. Asi zvakadaro, achikwanisa kutora mweya waMwari sei kwechidzitiro ichocho chemunhu. Ipapo uye ona zvinhu zvose, zvinhu zvakambovapo, zvinhu izvozvo zvaivepo, zvaivepo uye nezvinhu zvaizouya. Kufanotaura magumo kubva kumavambo. Ndizvo nokuti Mwari vakanga vari seri kwemaziso iwayo emunhu. Rega Mwari vauye muupenyu hwako uye vave neutongi pamusoro pako. Zvino vachakuratidza zvinhu zvichauya, nokuti hausisiri iwe zvachose. Mweya mutsvene muupenyu hwako kumashure uko wakatarisa kubudikidza nemaziso anofa kunhonga zvinhu. Oh, kubwinya kuna Mwari! Ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, uye vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita. Majaya enyu achaona zviratidzo. Vatana venyu vacharota hope. Hareruya! Dzimwe nguva vanofanira kukukotsirisa kuti vatarise kubudikidza nemauri. Asi chokwadi vachakuratidza kakawanda. Majaya enyu achaona zviratidzo. Vatana venyu vacharota hope. Pamusoro pevarandakadzi nevashandikadzi vangu ndichadurura mweya wangu. Kwete pamusoro pemadhikoni angu nevafundisi nepamusoro pevangu. Pamusoro paani naani anoda. Pamusoro penyama yose ndichadurura mweya wangu. Munoshamisika kuti sei ndichizvidanidzira, asi zviri kuuya mumazera aya echechi. Oh, hapo paaiva maziso iwayo. Uye rangarirai, rimwe zuva maziso iwayo akanga akadzikatidzwa nemisodzi. Maziso iwayo achamira pakutonga. Zvino akaita semirazvo yemoto inomhanya kwese kwese nemunyika yose, uye hapana chinhu chinoitika chaasingazive. Oh, ini zvangu zvakanyorwa, kumhanya kwese kwese nemunyika yose, achitarisa mafambiro ose, achinzvera mufungo wose, achiziva zvose zvauri kuita, zvinangwa zvemwoyo zvaunofunga kuda kuita. Anoziva zvose nezvazvo. Anoziva kana uchibuda, anoziva kana vavariro dzako dzakarurama dzokushumira. Anoziva zvose nezvazvo. Uye zvichava sei paunomira nezuva iroro, apo chivi chose chiri pachena pamberi pake. Zvinoomira ipapo pachigaro chichena chekutonga. Mwari, ndidzikinureiwo kubva panzvimbo iyoyo. Handidi kuiona iyoyo. Kana Mwari akatsamwiswa akabuda kunze ikoko nemoto uchipenya kubva maziso ake nekururama, wigi chena iri pamusoro wake saizvozvo, uye maziso ake achipenya nemoto unoziva mifungo yose yemwoyo wako nezvose zvawaida kuita, ndivanzei mudombo remazera rakatsemurirwa ini. Muchinda mutana aigara achiimba, kana nyika ino yose iri kubvira, mirai neni. Mira ineni uyere gai chipuwa chenyu chive mutsago wangu. Ndiva nzei mudombo remazera. Mwari handidi kutonga kwenyu. Handidi kwenyu chandinoda itsitsi dzenyu ishe. Ndipewo tsitsi dzenyu. Kwete kutonga kwenyu ingondipa itsitsi dzenyu. Kwete mirau yenyu. Kwete chero hacho ingondipewo tsitsi ishe. Ndidzo dzega dzandinokwanisa kukumbira. Hapana chinhu mumaoko angu chandinoya nacho. Handina kunaka. Handina nhoroondo. Munyoro bedzi ndinobatirira pamuchinjiko wenyu ishe. Ndizvo zvoga zvandinoziva. Mumwe akauya kuzotora nzvimbo yangu. Tarisai humunhu hwake wakapetwa kanomwe zvino wehunhu hwake uye muchaona izvo zvaakaita. Musoro wake wakanga wakachena sechando, semakushe vhudzi jena. Uye meso ake akaita se, ngatione, musoro wake waive wakachena sechando. Uye meso ake aive mirazvo yemoto. Uye tsoka dzake dzakanga dzakafanana nendarira inopenya seyakapiswa muvira. Tarisai zvino tangocherechedza paakafukidzwa munoziva. Zvino tarisai musoro wake, meso ake zvino anodzika zasi kutsoka dzake sendarira. Tarisai musiano kune mufananidzo uyo Johani akaona waJesu uye nezvakaonekwa naDhanieri zveumambo hwenyika, musoro wendarama nezvimwe zvakadaro. Tarirai zvanga zviri izvi pano. Akamira ipapo ndarira. Ndarira inotaura nezvei? Ndarira inotaura nezvekutonga, kutonga kwaMwari. Zvinoratidza kuti chinangwa chake chizere chiri kuuya pano panyika saMwari kuti chiitwe nyama. Uye akatifira akatora kutonga kwaMwari, kutonga kwaMwari. Uye akagamuchira umambo hwendarira. Uye wakasimba. Uye haungazungunutswi. Hapana chakaomarara chinopfuura ndarira. Uye havana kumbowana chinhu chingashanda pairi. Kutonga. Ndarira inotaura nezvekutonga kwaMwari kwakaitwa. Tarisai nyoka yendarira murenje. Ko iyo nyoka yendarira yaimiririrei? Nyoka yaimiririra chivi. Asi iri yendarira. Mutongo wakatoiswa pachivi. Zvino cherechedzai zvakare mazuva aEria. Pavakanga varamba Eria semuprofita, katambo kadiki kaya, zera rechechi rekare. Rimwe remazuva ano ndichaunza uye ndichakuratidzai kuti Israeri yaive nemazera manomwe echechi zvakare, uye akafananidziwa chaizvo neaya. Uye muzera ravo rechechi mumazuva aEria vakamuramba, uye pane makore matatu nemwedzi mitanhatu kusina kunaya mvura. Uye muprofita wekare akataura kuti matenga akanga akaita sendarira. Kutonga kwaMwari pamarudzi nokuda kwokuramba Mwari uye nokuteerera Jezebheri. Ndarira zvakare inomiririra kutonga kwaMwari paaritari paiurayiwa chipiriso. Aritari yendarira chakaurayiwa. Nheyo chaidzo dzakanga dziri dzendarira. Kutongwa akatsika-tsika chisvino chewaini yekutyisa kwaMwari uye akatora kutongwa kwedu paari. Vhurai kuna zvakazarurwa 1915 kweminiti bedzi. Ngationei zvaakaita. Zvakazarurwa 1915. Ngativerengei kwechinguvana kana ndikakwanisa kuiwana. Hongu, ngatitangirei sepanenge ngationei. Sepandima 12. Meso ake akange mirazve yemoto. Uye nepamusoro wake pakanga pane korona. Korona zhinji. Uye wakanga ane zita rakanyorwa risina kuzivikanwa nemunhu asina iye. Uye wakange akapfeka nguo yakanyikwa muropa. Uye zita rake rainzi Shoko raMwari. Zvinorangarirai, zita rake rakanga risiri Shoko raMwari. Zita rake raidaidzwa kudaro. Maona, zita rake rainzi Shoko raMwari. Zvino hondo dzekudenga, hondo dzaiva kudenga dzakamutevera. Dzakatashwa mabhiza machena. Dzakapfeka mucheka wakanaka muchena uye usina tsvina. Uye mumuromo make makabuda munondo unopinza kuti nawo arove nyika. Uye achavatonga netsvimbo yedare. Uye achatsika-tsika. Chiichocho kutsika-tsika chisviniro chewaini yekutyisa kwekutsamwa kwaMwari samasimba. Chii chakaita? Hasha dzaMwari dzakanga dziri pamusoro pedu nokuda kwokuva vatadzi. Ndizvo here? Hapana aigona kuzviponesa. Hapana chataigona kuita. Isu tese takazvarwa muchivi tikaumbwa mukusarurama tikauya panyika tichitaura nhema. Uye chii chaakaita? Akauya panyika. Hareruya! Akatsika-tsika chisviniro chewaini. Hasha dzose dzaMwari samasimba dzakadururwa pamusoro pake. Wakakodzera, oh, gwayana raMwari nokuti wakaurayiwa.
ndokutora zvivi zvenyika paari uye akatakura zvivi zvedu zvekuti mwari vakadurura kutyisa kwehasha dzavo paari uye akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu akaiswa mavanga nokuda kwokusarurama kwedu kurohwa kwakatiunzira rugare kwakanga kuri pamusoro pake uye nemavanga ake takapodzwa hapana kana munhu akafa semurume iyeye akatambura kusvikira ropa nemvura zvaparadzana muviri wake uye madonhwe eropa akadonha kubva pahuma yake asati afa chisviniro chewaini chehasha dzekutyisa kwamwari samasimba rimwe zuva tsoka idzodzo dzendarira dzekutonga kune kururama kubwinya paanouya semutongi achatsika-tsika antikristu nevavengi vake vese hareruya achafamba nemunyika netsvimbo yedare muruoko rwake amen tendeuka shamwari mutadzi uchiine mukana wekutendeuka edza kuzviisa kurutivi uye wofunga kuti ingori nyaya diki isingazoitike zvichaitika hazvingamboitike kwandiri zvichaitika kwauri tsoka dzendarira dzinotsika-tsika vavengi vake nokuti akatambudzika uye akatsika-tsika chisviniro chewaini chekutyisa kwamwari kuti abhadhare zvivi zvedu uye zvadaro isu honye dzine mhosva varombo vanosiririsa sezvatiri tinosimudza mhino yedu duku mudenga uye toverenga imwe mhando yebhuku rekuti hakuna mwari uye toedza kufunga kuti hakuna mwari uye toti hakuna chinhu chakadai uye kutongwa hakugoni kuuya achatora tsoka idzodzo dzendarira opwanya muvengi wake achafamba nepamusoro paandikristu achatora machechi iwayo akatsauka wapotsera muzendana kuenda uko pane imwe nzvimbo mumoto unoparadza umo maichaparadzwa nekubviswa zvachose uye achatonga panyika iye nechechi yake nokusingaperi kubwinya musoro wakachena semakushe kururama ruzivo kugona kutaura kuzvikwanira uchenjeri kukura muchena zvinotaura nezveuchenjeri wakura anoziva zvaari kuita ndiye chitubu cheuchenjeri ndiye chitubu cheruzivo ndiye chitubu chezvinhu zvose zvakanaka nokudaro anomiririrwa mune uyo akaita semwanakomana wemunhu akanga akapfeka bvudzi jena iri rakanga rakarembera pasi dhanieri akamuona mazana emakore mazhinji makore mazana manomwe uye akati akanga ari mukweguru pamazuva uye mumwe akafanana nemwanakomana wemunhu akauya musimba uye akabatana nemukweguru pamazuva uyu uye kutonga kwakanga kwagadzirirwa zvino ndinoda kungokubvunzai chimwe chinhu ndiri kutaura newe chechi inodziya mhandara gumi dzakabuda kunosangana nashe vashanu vavo vakanga vakachenjera vashanu vakapusa sezvatatora mangwanani ano muti uya wakabatanidzwa zvinorangarirai pavakabuda kunze kunosangana namwari zvinotarisai bhaibheri rakati mabhuku akavhurwa dhanieri 7:9 mabhuku akavhurwa ndiro bhuku remutadzi uye rimwe bhuku rakazarurwa ndiani akauya naye chechi kubva pakubvutwa makumi ezviuru akapetwa zviuru akapetwa zviuru zvezviuru vakauya naye uye vakashumira kwaari mudzimai wake mwenga kubwinya mudzimai wake akauya naye chechi kutonga kwakagadzirirwa uye mabhuku akazarurwa zvino rimwe bhuku rakazarurwa raiva mhandara yakarara zvino munhu wese akatongwa saizvozvo kubva mubhuku uchakumbirwa kuti upe chikonzero sei usina kudaro uye zvakare zvozodii unoziva zviri nani zvino unoziva zviri nani unogona kunge usina kuzviziva kumashure asi unozviziva zvino maona ko kana zvichiremera wakarurama uyu kuti aponeswe ko mutadzi iyeye nemunhu asina umwari vachaonekwepi uyo anoramba achiziva zviri nani uye obva azviramba vachaonekwepi tsoka dzake dzakaita sendarira kutonga kwamwari zvino ngationei munguva pfupi ticha kudzika zasi kunoperera peji zvino bvudzi rakaita semakushe uye meso ake ari mirazvo yemoto uye tsoka dzake dzakafanana tsoka dzakafanana ndarira yakapiswa muvira uye izwi rake ruzha rwemvura zhinji izwi remvura zhinji mvura dzinomiririrei kana uchida kuzvinyora pasi mvura kuna zvakazarurwa 1715 zvino uchaona kuti bhaibheri rakati mvura dzawaona huwandu neruzhinji navanhu nendimi zvakanaka izwi chinhu chinotyisa sei kumweya uri kuyerera pagungwa reupenyu hapana mutyairi anomutungamirira akasununguka achiyangarara nemapfungu achinzwa kutinhira kwemapopoma makuru mapopoma chinhu chinotyisa zvakadini kumweya uri kuyerera izwi remvura zhinji izwi rake chii ndiko kutonga izwi revashumiri kubudikidza nemweya mutsvene vakadanidzira kuvanhu muzera rega rega vakamira ipapo izwi remvura zhinji rakadanidzira uwandu nemhomho izwi renyeredzi nomwe dziri muruoko rwake kuzera rimwe nerimwe rechechi dzichiparidza rubhabhatidzo rumweya mutsvene rubhabhatidzo muzita rajesu kutaura nendimi simba ramwari rumuko rwakristu kuuya kwechipiri kutonga kwamwari izwi remvura zhinji rakabva kune uyo akanga akafanana nomwanakomana wemunhu mvura zhinji zvichava zvakadini kuziva kuti wakagara mumisangano uye ukanzwa kuti unofanira kugadzirisana mwari uye wogamuchira mweya mutsvene zvino mweya uri kuyerera uchinzwa izwi iroro richitaura mumusangano uya wawakagara mauri uye ukanzwa kutonga kwamwari kuchiparidzwa uye ukazviramba kudonha kukuru kutori pazasi pako mapopoma makuru achakuendesa kunoparadzwa kwako kwekusingaperi izwi remvura zhinji unhu hwake hwechina izwi remvura zhinji uchazviita sei kana zvarekodwa mukubwinya kana izwi rarekodwa manheru ano izwi rako rinorekodwa pfungwa dzako dzinorekodwa sekufunga kunoita munhu mumwoyo make ndizvo zvaari cherechedzai izwi rako rine ruzha kudenga kupfuura rako ndoreva kuti pfungwa dzako dzine ruzha kudenga kupfuura izwi rako riri panyika zviro kwazvo rinodaro mwari vanoziva mifungo nevavariro dzemwoyo vanoziva zvose pamusoro pazvo vakati kumufarisei imi vanyengeri mungataura sei zvinhu zvakanaka kana muromo uchitaura zvinobva pazvizhinji zviri mumwoyo uchindidana kuti tenzi vakanaka uye ndinoziva ndinogona kutarisa nemauri ndoona kuti uri munyengeri hamusi kureva izvozvo zvichavei izvozvo pazuva iroro izwi riya parichatinhira richibva mumvura zhinji mazera mazhinji echechi achiuya zvino ndinoda kukubvunzai chimwewo chinhu regai nditaure chimwe chinhu kwamuri imi vanhu vakaponeswa regai nditaure izvi kwamuri zvino iwe mweya uri kuyerera iwe muyeredzwi anonzwisa urombo ari kuyerera nepamusoro pemapopoma makuru iwayo uko chenjera chichave chinhu chinotyisa kana waziva kuti hapana kuponeswa kwauri ipapo haugone kuponeswa ipapo unoziva kuti kuparadzwa kwako kuri pamberi pako chaipo paunoziva kuti mumaminitsi mashoma uchanzwa izwi riya richitaura ibvai kwandiri imi vaiti vesakarurama muchipinda mumoto usingaperi wakagadzirirwa dhiabhori nevatumwa vake uchazoziva paunonzwa mapopoma makuru aya achiomba nemazwi iwayo emisangano iya paunenge uchipfuura mune izvi chinhu chinotyisa sei ihope dzinotyisa zvakadini musazvirega zvichiitika kwamuri vanhu tendeuka gadzirisa namwari zvino uchiri kugona kugadzirisa zvino ndinoda kukubvunzai chimwewo chinhu chii chinonyanya kutapira kumunhu akaisa hoko akarara pasi pemuti unogara wakasvibira achinzwa rukova rwuri kuyerera ndiyo chechi yakagara munzvimbo dzekumusoro kumatenga ine izwi ramwari richiyerera zvinotapira uye richitaura kwavari zvino munoona zvazviri kupomerwa kumutadzi uye ropafadzo kune wakaponeswa munhu akarovera hoko yeigwa rake zvakachengeteka padombo kristu jesu uye ongorara achiteerera anogona kuzorora zvakadini opinda muzororo iroro ndinofarira kusvika panoyerera mvura kana tikamboenda kunoraura kana chimwe chinhu ndinowanzoedza kuzvitsvagira nzvimbo uko mvura padziri kuyerera zvinonzwika nokuti zvinongokuita kuti uzorore unoinzwa ichingotaura usiku hwese ini zvangu hazvina kunaka here kana uchinyatsokwanisa kuisa mweya wako hoko muna kristu munzvimbo yakadai kusvikira unokwanisa kunyarara pamberi pake uye wonzwa izwi rake richitaura kwauri ndini jehovha anokuporesa ndini jehovha anokupa upenyu husingaperi ndinokuda ndakakuziva nyika isati yavambwa ndakaisa zita rako mubhuku uri wangu usatya ndini usatya ndinewe ndinobva ndaimba ndakarovera mweya wangu hoko munzvimbo yezororo handichafamba nechikepe pamakungwa anotyisa zvakare dutu rinogona kuvhuvhuta nepamusoro pepakadzika panotyisa pane dutu asi muna jesu ndakachengeteka zvachose rangarirai izwi racho rinotaura zvinotapira kwauri richapomera mutadzi mhosva mafashama mamwe chetewo akaponesa noa akaparadza mutadzi munoona zvandiri kureva izwi remvura zhinji tarisa zvino vhudzi rakaita semakushe uye nemaziso akaita semirazvo yemoto tsoka dzakaita sendarira uye neizwi remvura zhinji zvino muruoko rwake rwerudyi wakanga ane nyeredzi nomwe. Nyeredzi nomwe, zvino ngatitorei ndima 20 ipo pano. Zvino chakavanzika chenyeredzi nomwe dzawaona muruoko rwerudyi rwangu nezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Nyeredzi nomwe ndivo vatumwa vanomwe, kana vatumwa vanomwe, vashumiri vanomwe vekereke nomwe. Nezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvawaona ndidzo kereke nomwe. Anomududzirira kuti pave nechokwadi chekuti pasave nekukanganisa. Ngirozi kuzera rega rega rechurch. Oh, zvichange zvakanaka vhiki rino kana tadzokera shure munhoroondo tonhonga. Ngirozi idzodzo nekuona shumiro yacho yavakanga vanayo. Vaiva neshumiro imwe chete chaiyo, zvichidzika nemuzera rose muchurch diki iyoyo. Pane imwe nguva yakapfuura, mumwe munhu akati, munoziva cheche yekatorike pane chimwe chirevo chakanaka chekuti ndiyo cheche yemazviro kwazvo, nekuti yakaramba yakamira zvichidzika nemumazera ose. Ndikati hachisi chakavanzika apo. Yaiva nehurumende yese nezvimwe zvese kumashure kwayo, uye kuti yakamira sei nekukunda madutu. Asi chakavanzika kwandiri ndechekuti vaya vashoma-shoma kwazvo vakagona sei kupfuura nemudutu. Vakachekwa nemasaha uye vakakandwa mushumba nekuiswa pamastrecha ndokudyiwa nokupiswa uye neshumba uye nekuurayiwa nezvimwe zvese. Uye kuti vakapona sei zvinoratidza kuti ruoko rwaMwari rwaiva navo. Ndizvo zvoga, uye kunyangwe nanhasi chiedza chayo chichiri kupfuta. Amen. Hongu changamire. Zvino nyeredzi nomwe dzakanga dziri muruoko rwangu rworudyi, aive nenyeredzi nomwe muruoko rwake rworudyi, zvinoreva vashumiri vanomwe vemazera manomwe. Oh, zvakanaka. Tinodzokera zvino kunotora mushumiri akaunza mharidzo kuchechi yeEfeso, nemushumiri akaunza mharidzo akabatirira pairi kusvikira murufu, zvichidzika zasi chaiko kusvika kuchechi yeSimena, uye kuchechi yePegamo yeTiatira, uye zvichienda zvichidzika nemuzera kunyange kusvikira muzera rino. Zvino vashumiri vakachengeta vakaunza chiedza, uye vakachichengetedza sechepakutanga pamavambo, uye vakaunza chiedza kubudikidza naye. Akavabata muruoko rwake rworudyi. Fungai, ruoko rwerudyi hazvireve chaizvo sekuti Kristu akagara kuruoko rwerudyi rwaMwari. Hazvireve kuti Mwari vane ruoko rwerudyi nokuti Mwari mweya, asi Kristu aive ruoko rwerudyi rwesimba, mubatidzani wako, muchinda anomira newe, ari pedyo sanewe. Uye rangarirai, nyeredzi nomwe dzakanga dziri muruoko rwake rworudyi. Chingofungai, dzakanga dzichitora simba radzo, chiedza chadzo kubva kwaari. Dzakanga dziri pasi pesimba rake zvizere, muruoko rwake rworudyi. Wose mushumiri waMwari wechokwadi ari zvimwe chetezvo. Kubatwa mune ndiani angavakuvadza? Ndiani angavakuvadza? Sokudanidzira kwakaita imwe ngirozi kumashure uko pakutanga. Rangarirai, ngirozi zvinoreva mutumwa. Tinopinda mune izvozvo zvakadzama gare gare muvhiki. Ngirozi zvinoreva mutumwa, uye akati chii chingatiparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu? Chirwere chinogona here? Njodzi inogona here? Kushama kunogona here? Munondo unogona here? Rufu runogona here? Ndakagutsikana, akadaro Pauro, kuti hapana chinogona kutiparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu, nokuti takazvipira zvizere kuruoko rwake rworudyi. Mumwe munhu anoti mumburuki mutsvene, mumburuki mutsvene. Izvozvo hazvimbovanetsa kana nepadiki pose zvapo. Uri mupengereki wekunamata? Havatombozvinzwi. Vakazvipira zvizere uye vachitora upenyu hwavo kubva kuruoko rwake rwerudyi rwesimba, vachiratidza chiedza chake mukupfava nemutsa neunyoro nekutsungirira, zviratidzo nezvishamiso neminana. Regai nyika izvidane kuti uroyi chero chavanoda kuita. Hapana musiyano wazvinoita, nokuti tinoziva kuti takazvipira uye tiri muruoko rwake rwerudyi. Hazvina kunakisa here izvozvo? Ini zvangu, zvino ngatichimbidzei nokuti hatidi kukunetesai. Muruoko rwake rwerudyi, nyeredzi nomwe. Zvino chechinomwe uye chekupedzisira chinomiririra unhu hwake. Uye mumuromo make munobuda munondo unopinza unocheka nekose. Ndaireva kuti ndicho chechitanhatu. Mumuromo make munobuda munondo unopinza unocheka nekose. Zvino inzwi remvura zhinji, uye kubva mumuromo make, muruoko rwake rwerudyi, aive nenyeredzi. Uye mumuromo make munobuda munondo unopinza unocheka nekose. Zvino munoziva here kuti munondo unopinza unocheka nokumativi ose wemubhaibheri chii? Regai timbozvibata kuitira kuti muzive. Torai vaHebheru 4:2 kungodzoka kumashure tongoti peji imwe chete kana maviri, zvino muchaiwana. Munoona vaHebheru iri kuseri kwezvakazarurwa apa. Judhasi uye tevere vaHebheru. Zvino zviisei nepedyo zvino, kana kuti vaHebheru chitsauko 4 chavaHebheru hechinoichi. Zvakanaka, vaHebheru chitsauko 4 ndima 12 Nokuti shoko ramwari benyu uye rine simba kudarika uye rinopinza kukunda munondo unocheka nekumativi maviri rinobaya kusvikira panoparadzana munhu wemukati nemweya nemafundo nemwongo uye rinonzvera mifungo nevavariro dzemwoyo. Zvino vanobva vakudana kuti muverengi wepfungwa. Ishoko ramwari richiratidzwa muchechi yavo rinopinza kupfuura chero munondo unocheka nekumativi maviri. Nai ndabva ndazongofunga nezvechimwe chinhu zveipapo. Handizivi kana ndanyora rugwa. Wanai zvakazarurwa 19 kweminiti. Ngatiwanei izvi zvakare. Ndinofunga kuti ndizvozvo. Ndinogona kunge zvakazarurwa 19 sepa 11. Zvino ndakaona matenga akazaruka. Zvino ndikaona bhiza jena yepano ichichena chichiuya zvakare kutonga. Naiye wakanga agere pamusoro paro wakanzi wakatendeka newezvokwadi uye mukururama anotonga nekuita hondo. Munoziva kuti aiva ani hamudaro here? Zvakanaka. Meso ake akanga mirazvo yemoto. Aiva ani? Uye pamusoro wake pakanga pane korona. Atopinda muumambo zvino. Uye wakanga ane zita rakanyorwa risina kuzivikanwa nemunhu asina iye bedzi. Zvino wakanga wakapfeka nguo yakanyikwa muropa uye zita rake rinonzi Shoko raMwari. Chii chakabuda muromo make? Chii chakaenda? Mutasvi webhiza jena. Uye zvakazarurwa zvakare 7, apo ndinotenda 8, apo bhiza jena, kwete, e6. Mutashi webhiza jena paakaenda, akapiwa uta kuti akunde nekukunda. Uye munondo akabuda mumuromo make. Aiva chii? Mutashi webhiza jena wazvakazarurwa. Cherechedzai munondo. Kubva mumuromo make, munobuda munondo unopinza, unocheka nekumativi maviri. Shoko. Uye pakupedzisira neshoko rake parinoratidzwa kuvanakomana vose vamwari, achatsika-tsika nyika yega-yega pasi peshoko rake nemunondo uyu unopinza. Tarisai zvakaitika pano tichizvitora. Uye ruoko rwake rworudyi, uye mumuromo make makabuda munondo unopinza unocheka nekwose, uye uso hwake hwakanga hwakaita sezuva rinopenya nesimba raro. Munondo unopinza unocheka nemativi ose. Chii chaibuda mumuromo wemunhu? Shoko ramwari. Munondo unopinza unocheka nemativi ose. Wakanga uchiitei? Uchinzvera mifungo yemwoyo. Zvinangwa. Unodzika kunyange kupfuura nyama, iyo nyama, zvizenga zveropa. Uchinopinda mubvupa, uchidzika kunopinda mumwongo webvupa. Uchipfuurira mberi kwaizvozvo, kunyange kuve munzveri wemifungo nezvinangwa zvemwoyo. Ndizvo zvinoita shoko ramwari. Zvino shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu. Uye zvino shoko raitwa nyama muchechi yake richigara pakati pedu. Ngirozi dzake dziri muroko rwake dzichishumira. Mwari vari kuvimba nechechi yavo. Mwari vari kuvimba nesu vezera rino kuti tiunze chiedza chevhangeri ichi kunyika iri kufa yakasungwa nechihedheni yetsika. Mwari vari kuisa mutoro pandiri newe. Nhamo kwatiri kana muhedheni akafa asingazive. Vakaenderera vachiverenga kunyora nemasvomu netumabhuku tushoma twechitendero, uye havana chimwe chavakaita kunze kwokuita boka revakangopinzwawo muchitendero. Ndinoreva vhangeri. Vhangeri harisi shoko bedzi. Pauro akataura kudaro. Pauro akati vhangeri harina kuuya kwatiri kubudikidza neshoko chete, asi shoko iroro rakaratidzwa kana shoko nemweya mutsvene. Riri shoko rikadyarwa mumwoyo une mweya mutsvene, uye rinoburitsa zvinonzi neshoko rinozoita. Uye shoko rinokwanisa kunzvera mifungo yemwoyo. Kubwinya. Ini zvangu. Munzveri wemifungo nezvinangwa zvemwoyo. Shoko rinodaro. Rinobuda mumuromo make. Munondo unopinza unocheka nekwose. Unomutsa vahedheni. Chimwe chinhu chinofanira kuitika rimwe remazuva ano. Hongu. Shoko ramwari. Zita rake rakanga riri shoko ramwari. Shoko rakaratidzwa. Tarirai, Jesu akati endai munyika yose, Mariko 16, kwaziso yake kupedzisira kuchechi asati adzoka kuzozvizarura muzera rechechi. Akatuma chechi, endai munyika yose muparidze vhangeri kuzvisikwa zvose. Chii? Paridzai vhangeri. Mariko 16. Paridzai evangeri kuzvisikwa zvose. Chicho, nemamwe mashoko. Ratidzai simba remweya mutsvene zvazvaifanira kuva. Zvinotarisai kune wese kwete kungodzidzisa shoko. Haana kumboti endai munodzidzisa shoko. Akati endai munoparidza vhangeri kwete kudzidzisa shoko. Paridzai vhangeri. Uye zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda vhangeri iri. Muzita rangu vachadzinga madhimoni. Vachataura nendimi itsva. Kana vaizobata nyoka kana kunwa chinhu chinouraya, hachaizovakuvadza. Kana vakaisa maoko pamusoro pevanorwara, vachapora. Zvino vakabva vaenda rugwaro rwakadaro vachiparidza kwese kwese Ishe vachishanda navo vachisimbisa shoko nezviratidzo zvichitevera. Ndiro vhangeri, vhangeri richiratidzwa. Zviratidzo izvi zvichatevera vangani kusvikira kumagumo enyika, kuzera rega rega. Havo vashoma vaya vari kuuya vachidzika nemo vakabata chiedza ichocho. Ndosaka Jesu akati, musatya imi boka duku. Kuda kwababa venyu kwakanaka kukupai umambo. Boka duku vashoma nguva dzose, kwete ruzhinji. Zvakanaka, zvino chimwe chinokorwa uye tatora yechi 20. Saka zvino ngationei pano pandima iyi pano. Zvino yechi 16. Zvino muruoko rwake rwerudyi wakanga akabata nyeredzi nomwe. Zvino ngatitorei uye uso hwake. Mumuromo make munobuda munondo unopinza unocheka nekose. Uye uso hwake wakanga hwakaita sezuva rinopenya nesimba raro. Kana mukazarura kuna ngationei Mateo 17. Ngatimboitorai pano chaipo tichiri pazviri. Saka tiri kungozvipfuudza uye vazhinji vevanhu ivavo vari kuzvitora. Regai kana kuzvinyora pasi tichangovarega vachizviverenga kuitira kuti tizive. Mateo 17. Zvakanaka. Mazuva matanhatu akati apfuura, Jesu akatora Petro, Jakobho naJohane mugomo refu vari voga. Uye akashandurwa chimiro pamberi pavo, uye chiso chake chikapenya sezuva, uye nguo dzake dzikava chena sechiedza. Akashandurwa. Chii chaakaita? Akazvipfuudza nemukushandurwa achipinda muzuva rake raaizouya. Zvinotarisai, maawa mashoma izvi zvisati zvaitika, Jesu akanga aita chirevo ichi kumashure kuno muchitsauko chinotevera. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, vamwe vamire pano vangani vanoziva zvandichataura. Vamwe vamire pano havazopfuuri, havazofi kusvikira vaona mwanakomana womunhu achiuya mukubwinya. Ndizvere, zvino akatora Petro, Jakobho naJohani zvapupu zvitatu. Nokuti mutestamende yekare zvinhu zvose shoko duku rega rega raisimbiswa nezvapupu zvitatu ndokuvatora kumusoro mugomo. Cherechedzai chakatanga kuuya. Handikwanisi kungomirira ipo pano, ndinongofanira kutora izvi. Tarirai, chii chinhu chekutanga chavakaona? Vakatora Jesu vakaenda kumusoro mugomo, kana kuti akavatora kumusoro uye akashandurwa pamberi pavo. Akashandurwa. Nguo dzake dzakapenya sezuva riri pakati pesimba raro. Uye ipapo pakaonekwa kwaari Mozisi naEria. Mwanakomana wemunhu ari kuuya ari muchimiro chipi zvino? Uye kutanga kuchaonekwa achava Mozisi naEria. Zvinocherechedzai, Jesu asati adzoka panyika zvino, izvi zviri mberi kwenguva zvishoma, asi mweya waEria uchadzoka panyika uye wodzorera mwoyo yevana kuna baba. Bhaibheri rakataura kudaro. Jesu akamuona pano, vaapostora vakamuona pano. Urongwa hwekuuya kwemwanakomana wemunhu akabwinyiswa. Anofanira kubwinyiswa uye achidzoka. Chinhu chekutanga vasati vamuona chaiva chii? Eria. Tevere chii? Mozisi. Israeri ichidzokera uko, vachengeti vemurayiro. Zvino tevere mwanakomana wemunhu akabwinyiswa. Hareruya. Muri kuona here urongwa hwekuuya kwake? Mweya waEria kana chapupu chezera rechechi yekupedzisira. Munoona, achiuya nesimba kuzomuratidza. Zvino maJudha zviuru zana zvina makumi mana nezvina vachiungana pagomo reSinai. Apo Israeri yatove nyika pachezvayo, nyika yekaresa pasi rose, mureza wekaresa pasi rose. Vane nyika yavo, mureza wavo, mauto avo, mari yavo nezvimwe zvese. Vave imwe nhengo yemubatanidzwa wedzinyika nokuti ivo inyika. Jesu akati havafaniri kumboraswa kusvikira zvinhu zvose zvazadziswa. Ichakavanzika chekuti boka iroro remaJudha raitambudzwa kwese kwese uye nokudzingwa nekumhanyiswa nekukandirwa kunze sechechi ichidzika nemumazera aya ekurambwa. Asi zvakadaro Jesu akati, pamunoona muonde uchitungira mabukira awo, rudzi rworwo ruchidzoka kuzova rudzi zvakare, nguva yave pedyo kunyange pamukova. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, chizvarwa chino hachingatongopfuuri kusvikira zvinhu zvose izvi zvazadziswa. Mando ii, vanu ava, havanga tungo kuri. Hitler akaedza kwa uraya, Mussolini akaedza kwa uraya, Stalin akaedza kwa uraya, mumwe omunhu wese. Asa vambofi vakakanganiswa kana kudzingwa panyika. Vachava vanhu norudzi rumire kure uko. Amen. Kuchauya Moses na Elia.
Ndinoimba kuti munozvibata.
Zvakanaka.
Zuva richipenya musimbararo. Uso hwake wakashandurwa, wakashandurwa chimiro. Zvino chimwe chinhu muna zvakazarwa 21-23 kana muchida kuzvinyora pasi. MuJerusarema idzva 21-23 ndiye gwayana riri muguta, ndiro chiedza charo chinopenya. Nekuti havangadi chiedza muguta racho, zuva harichabudi mariri nokuti gwayana riri pakati peguta richava chiedza charo, uye marudzi akaponeswa achafamba muchiedza chegwayana.
Amen,
ndiye chiedza chegwayana.
Oh,
hamusi kufara nokuda kwazvo here? Kwete izvozvo zvoga, asi ariwozve mukuuya. Johani akamuona muzuva rashe, zuva rokururama. Handei kuna Maraki. Maraki mprofita wokupedzisira wemutestamende yekare. Maraki chitsauko 4. Ndine kanyaya kadiki kekutaura nezve mudzimai wangu anokosha akagara kumashure uko. Ndakamupa nguva yakaoma tisati taroorana. Ndakaedza kuzvigadzisa mushure mekunge taroorana. Uye ndakanga ndisingazivi kuti ndaida kuzoroora zvakare here kana kuti kwete. Zvino akakanganisika zvikuru. Uye ndakafunga kuti akanga ari musikana akanakisa kwazvo wekungosiya achienda. Ndorega mumwe murume akanaka amuroori aizomuchengeta. Uye ndakafunga kuti ndakanga ndisina kuzvikodzera, uye handisi wemutsa wake zvakadaro. Saka akanetseka kwazvo uye asisazive zvokuita. Izvi zvave zvemakore akapfuura, angangoita makore makumi maviri akapfuura. Akanetseka zvikuru ndokutanga kuchema masikati neusiku. Uye ndakanga ndichiedza kusiyana naye. Kwete nokuti ndakanga ndisingamudi, nokuti ndakanga ndisingadi kumutorera nguva yake, nokuti ndorega atsvage mumwe munhu. Mumwe munhu akanaka, nokuti musikana akanaka kwazvo kungorega akadaro. Uye ini ndotora kuti ndingofambidzana naye nezvinhu zvakadaro. Uye ndaifunga kuti aindida, uye ndaiziva kuti ndaimuda. Saka ipapo ndakafunga, saka ndichangoedza ndichafambidzana nemumwe womusikana toita tichibuda. Uye ndomuita kuti ave nemanzwiro akaipa pamusoro pangu. Ndakapotsa ndamuuraya. Ndakazozvivenga zvakanyanya muchiro mazvo. Akakanganisika zvikuru. Ndakamuudza ndikati, uri musikana akanyanyisa kunaka, ini handidi kukutorera nguva yako zvakadaro. Zvino iye akati, asi ndinongokuda Bill, uye ndiwe wega wandinogona kuda. Akati, ndakagara ndichikuda. Ndikati, ndinozviyemura izvozvo. Asi ndikati, unoziva? Ndikati, ndiri munhu anogara ari ega. Ndikati, ndichangorarama semunhu anogara ari ega. Waona, ini handisi kuzoroora zvachose. Zvino akanga akanyatsotsunga pazviri. Munoziva, kamunhu kadiki kanonzwisa tsitsi. Zvino akabuda kunze akaenda kushedhi. Zvino akaenda kunze ikoko ndokupfugama namabvi ake. Zvino akati, Ishe, handizivi zvekuita. Ini handidi kusakuteererai, asi zvakadaro ndinoda Bill, uye handizivi zvekuita. Ishe, mungandipawo kakunyaradzwa here? Mungangondibatsirawo zvishoma here? Handina kumbobvira ndakakukumbirai izvi muupenyu hwangu, Ishe, uye ndinoimba kuti handichazombofaniri kukukumbirai zvakare. Akati, asi kana mukangondibatsira uye monditendera kuti ndivhure Bhaibheri iri, uye ini ndipeiwo gwaro. Ndakanzwa vanhu vachiti makaita izvozvo. Zvino paakarivhura yaive Maraki 4. Tarirai, ndinopa kuna kana kutumira kwamuri Eria muprofita zuva iro raJehovha rinotyisa risati rasvika. Akati, ndakasimuka kubva ipapo ndakanyatsogutsikana zvizere kuti takanga tiri kuzoroorana chete. Maona, nekuti tarirai, zuva rinouya richapisa sechoto, uye vose vanozvikudza hongu, vose avo vanoita zvakaipa vachava mashanga, uye zuva rinouya iro richavapisa, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo, uye harizovasiri mudzi kana davi. Asi kunemi munotya zita rangu, zuva ZUVA, zuva rokururama, richabuda riine kuporesa mumapapiro aro. Zuva richipenya musimba raro. Oh, simba remwanakomana waMwari richipenya pakati pedu manheru ano. Akamira pakati pezvigadziko zvemwenje zvinomwe, munhu hwake hwakapetwa kanomwe pano semutongi. Seuyo akatambudzika uye akatifira, uye akatora kutonga kwaMwari paari. Akatsika-tsika chisviniro chewaini, iko kutyisa kwaMwari. Kumutadzi ndiye mapopoma anotyisa, pauri mweya wakaregedzeka uri pamusoro pegungwa reupenyu. Uye kuchechi Muponesi anotapira wakadzika hoko muzororo uye uchinzwa hova inotubuka tubuka paunenge wakarara nekuzorora zvakakwana muna Kristu inguva yakadini. Achitivhenekera nemirazvo yake inodziya, musatya, ndini iye wakange aripo, aripo uye achauya. Ndini samasimba, kunze kwangu hakuna mumwe. Ndiri zvose Alfa naOmega, uye ndichapa kune uyo anenyota kubva muzvitubu zvemvura yeupenyu pachena. Oh, ivimbiso yakadini, uye inyaya yerudo yakadini, uye gwayana riri pakati peguta risingadi chiedza. Uye ndiye zuva rokururama rine kupodza mumapapiro ake.
He's the fairest of 10,000s to my soul. In sorrow, he's my comfort. In trouble, he's my stay. He tells me ever care on him to roll. Hallelujah. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000s to my soul.
Hongu changamiri. Oh, nyamatsatsi huru iya yemangwanani painobuda kuzopenya ichirumbidza zuva riri kuuya ichiritumira ichiti zuva rava kuda kubuda mwanakomana ari kuswedera pedyo. Zvino anozvidhonza kubva seri kwedzimwe nyeredzi dzose. Oh, ini zvangu nokupodza mumapapiro ake. Zvino tichidzokera kumharidzo yedu uye tave kuvhara zvino kuti tigadzirire mangwana manheru, nokuti nguva yave 8:45. Hatidi kuchengeta chero munhu kwenguva yakarebesa kungoti isu tive pano. Zvakanaka, zuva rekururama riine kupodza mumapapiro aro. Zvino uso hwake akanga ari mutongi, kana kuti chimwe chinhu chokuratidza kuti akanga apinda muzuva rashe. Munozvitenda here izvozvo? Akaenda mberi muzuva rashe akaona Ishe semutongi, kwete semupurisita, kwete samambo, asi somutongi. Iye mutongi. Hamuzvitende here? Bhaibheri rinoti iye mutongi. Zvino heunoipaaiva akapfeka semutongi achiratidza zvaakanga aita, zvaaiva, zvaaiva kumutadzi, zvaaiva kumukristu. Zvino heunoyamire zvino neizwi remvura zhinji, uye uso hwake hwakanga hwakaita sezuva richipenya musimba raro. Zvino mhedzisiro yacho ndima 16. Uye kwete, ndinokumbira uregerero, indima 17. Zvino ndakati ndichimuona ndakawira pasi patsoka dzake sendinenge ndafa. Ini zvangu, muprofita haana kuzokwanisa kumira zvachose achiona chiratidzo zvakadaro. Akangopedza simba rake ndokuwira pasi chaipo patsoka dzake seakafa. Zvino tarisai, zvino akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu achiti kwandiri, usatya, ndini wokutanga newokupedzisira. Oh, ini zvangu, kwete muprofita, Mwari, ndini wekutanga newokupedzisira. Ndini wekutanga wezvakazarurwa, wekupedzisira wezvakazarurwa. Ndini uyo akanga aripo, ndini uyo aripo, ndini uyo achauya. Ngationei, ndini. Zvino akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu achiti kwandiri, usatya, ndini wokutanga newokupedzisira. Ndini uyo ari mupenyu uye ndakanga ndakafa. Zvinotarira, ndiri mupenyu nokusingaperi peri. Iye zvino, zvino ndokubva adanidzira amen, uye ndine kidze hadhesi nerufu. Zvino musatya, tingatyei? Kosei chechi yaizotadza kuchengeta rake, kufunga nezveshoko rake? Ngatimbomirai pano kweminiti, nokuti tave kuvhara. Ko chechi iyi ingambotya sei? Chii chaakambovimbisa chaasina kuratidza pamberi pedu? Ungatya sei kurangwa kana ramangwana? Usatya, ndini iye akanga aripo, iye aripo, uye achauya. Ndini wekutanga newokupedzisira. Ndine makiye gehena nerufu ipo pano. Sei, ndakakurira uye ndikakunda zvose gehena nerufu. Ndizvo zvose guva nehadhesi, rufu pacharo, hadhesi pacharo, kuitira iwe. Ndakazvikunda zvese. Ndakakunda gehena, rufu, guva. Paive panyika, ndiye ega aive mukuru. Varume vazhinji vakaenda kunokunda. Manga muchizviziva here? Napoleon akaenda kunokunda pasi rose uye akazviita pazera remakore makumi matatu nematatu. Pazera remakore gumi nemanomwe kusvika makumi maviri nemashanu, Napoleon akanga achiramba doro. Akanga asingatendi mukunwa kana chimwe chinhu. Akaenda kuFrance, akanga asiri muFrench.
akanga abva kune chimwe chitsuwa uye akaenda ikoko kuti anotsiva kufrance nokuti aisafarira France, asi akakundwa. Zvino akaenda uye akakunda France, akatora varume vechifrench ivavo ndokukunda pasi rose. Zvino pazera remakore makumi matatu nematatu akagara pasi akachema nokuti pakanga pasinazve mumwe munhu wekukunda. Ndokufa ari chidhakwa, akundwa, haana kana kukwanisa kuzvikunda pachake. Maona, zvino ndobva asangana nekukundwa kwake paWaterloo. Akasangana nemagumo ake paWaterloo. Ndakanga ndiri kunze ikoko ndikaona zviratidzo zvekare kare zvezvinhu zvakare nezvinhu kunze ikoko patakanga tiri munyika macho. Zvino tinotora mukundi iyeye, akatanga ari mujaya wechidiki uye akatora divi risiriro kuti akunde. Zvino akafa zvinonyadzisa. Asi paive nemumwe mujaya wechidiki akauya munyika pane imwe nguva. Akafa ava nemakore makumi matatu namatatu uye akakunda zvose zvaigona kukundwa. Paive panyika akakunda zvido kuzvikudza, akakunda urwere, akakunda madhimoni. Paakafa akakunda rufu, paakamuka akakunda gehena. Akakwira akapinda ndokukunda zvinhu zvose zvaipesana nerudzi rwevanhu zvakapinda muchisviniro chewaini chamwari. Ndokuzvipwanyira pasi ndokukunda rufu, gehena, guva, urwere, tsika nezvimwe zvose. Uye akazvikunda zvose, akamuka nezuva retatu uye akakunda mhepo dzose dziri kumusoro. Ndokucheka mhute iyoyo iri pakati pamwari nemunhu, ndokubatanidza denga nenyika pamwe chete kubwinya. Ini zvangu. Hapo paamire mukundi mukuru, sezvo akatsemura chidzitiro nepakati. Hapo paari ndine makiye zvose, rufu, gehena, akarembera parutivi rwangu. Usatya. Akaisa ruoko rwake rworudyi, simba rake pamusoro pake, akamumutsa nesimba reruoko rwake rworudyi akati, usatya, ndini uya akanga aripo naiye aripo neachauya. Ndini wekutanga newekupedzisira. Ndini iye akararama uye akafa uye mupenyu zvakare nokusingaperi. Amen. Tarirai, tarirai mukundi ane simba. Tarirai mutarire achionekwa pachena. Hapo paamire mukundi ane simba, sezvo akatsemura chidzitiro nepakati. Amen. Ndokucheka zvimhinga mupinyi zvose kubva pavanhu kuti vabatanidzwe semubindu reEden. Zvino munhu, ndanga ndichazvidzipa asi ndichazvitaura, munhu ndisamasimba. Hamuzvitendi izvozvo, asi ari munhu akazvipira zvizere kuna Mwari, ndisamasimba. Haana here kuti muna Mariko 11:22, chero zvinhu zvipi zvaunotaura uye usingapokane mwoyo mako, zvichaitika. Unogona kuva nezvawataura. Chii chinoitika kana vanasamasimba vaviri vasangana? Kana Mwari nemunhu vauya pamwe chete, vana samasimba vaviri, chimwe chinhu chinofanira kuzunguzika. Chimwe chero chipi zvacho chaungataura nesimba iroro rokusika reusamasimba hwaMwari, uchiziva kuti vakazvivimbisa uye vakazvitaura mushoko ravo, zvinosika simba rinoenda kunze uko, roita kuti zvinhu zviitike. Zvinhu zvisipo rinozviita sokunge zviripo, nokuti vana samasimba vaviri vasangana. Hapo paamire, haashamise here? Ngationei kana tine zvimwe zvinhu zvakanaka. Ndima 18, zvino ndima 19. Johane, chii chakaitika paakaona chiso chake? Medzisiro, akawira patsoka dzake, akanga asisakwanisi kumira zvachose. Upenyu hwake hwemunhu hwakapera, akanga asisakwanisi kuzviita. Akanga ari mukundi, akanga atokunda kare. Zvino, anopa murayiro, uye tobva tatanga kupedzisa chitsauko. Ndima 19. Nyora zvinhu zvawaona nezvinhu zviripo nezvinhu zvichazovapo shure kwaizvozvi. Takatora ndima 20. Chakavanzika chenyeredzi nomwe dzawaona muruoko rworudyi ndizvo zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Nyeredzi nomwe ndivo vatumwa vanomwe vekereke nomwe, nezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvawaona ndidzo kereke nomwe. Zvinoshamisa shamwari kumuona akamira ikoko muhukuru hukuru hweumwari hwake. Ndiye mutongi, muprisita, mambo, chapungu, gwayana, shumba, arufa, omega, baba, mwanakomana, mweya mutsvene. Uyo akanga aripo, aripo uye achauya. Akatsika-tsika chisviniro chekutyisa kwamwari uye akafadza zvose. Kusvikira Mwari akataura pamuchinjikwa, paakamuka akati, zvapera.
zvakafadza mwari zvakanyanya kusvikira mweya wakamusiya wakadzoka mangwanani easter ndokumusimudza uye ukamumutsa zvakare kuti tiruramiswe ipapo johani akatarira kumusoro ndokumuona amirepo aine tsoka dzendarira maziso akaita semirazvo yemoto inomhanya ichienda ichidzoka kwese panyika dhanieri akamuona makore mazana manomwe izvi zvisati zvaitika panzvimbo imwe chete mhando imwe chete munhu mumwe chete akamira ipapo mukweguru pamazuva uye mumwe akafanana nomwanakomana wemunhu akabatana pamwe naye uye kutonga kwose kwakapiwa kwaari amire pachigaro chichena chokutonga tichiona zvinhu izvi tinofanira kuva vanhu vakaita sei shamwari mwari vakuropafadzei ndiwo munamato wangu ona munomuda here munomutenda here wakarovera here mweya wako hoko maari ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana chinyararire uye zvinyoronyoro apo tichaimba chinyararire ndakarovera mweya wangu hoko munzvimbo yezororo handife ndakanzwa mapopo maiwayo anoerera kuti adzingire mweya wangu kure asi zvichataura runyararo runotapira kumweya wangu chinyararire zvino noruremekedzo munhu wose ngatisimudzei maoko edu kwaari
like to have his life.
life living in you, reflecting his presence.
Ungada here kuti upenyu hwake ugare mauri uchiratidza upo hwake kana uchida uye usati wava nawo ungamira kuti unamatirwe here avo vanoda kurangarirwa munamato Mwari vakuropafadzi chingorambai makamira zvino rambai makadaro Zvino baba vekudenga vakamira netsoka dzavo ndivo vazhinji vanoda kukugamuchirai vaneta nekuyeredzwa uku kwese kwese vasingazivi kwavari kuenda kunze pamafungu eupenyu uye nekuziva kuti zvimwe kusati kwaedza mwoyo uchamira kurova zvino mapopoma makuru anowira pamberi pavo mweya uri kuyerera vanga vakaita sezvavari pachavo vanga vakaita senyika asi vanoda kuva semi zvino ishe vagamuchirei muumambo hwenyu ndevenyu baba nokuti munoziva mwoyo yavo nezvinangwa zvemwoyo yavo uye makatozvinyora uye mukazvitaura nemiromo yenyu pachenyu uyo anonzwa mashoko angu uye achitenda kune uyo akandituma ane upenyu husingaperi uyewo makati ishe akaropafadzwa uyo anoverenga neuyo anonzwa mashoko echiprofita chebhuku iri nekuti nguva yava pedyo vanocherechedza kuti nguva yava pedyo havachakwanisi kuyeredzwa zvakare ishe kandai tambo yeupenyu vadhonzerei mamuri ishe dai vakabuda kubva manheru ano vachiratidza chiedza chajesu kristu ndinovaisa kwamuri mwari baba muzita rajesu kristu dai vatevera ishe mukuzvininipisa murubhabhatidzo pano pachechi vapfeke mweya mutsvene muupenyu hwavo kuitira kuti vakwanise kuva sajesu pamazuva avo ose asara tazvikumbira muzita rake vamwe venyuni mose makamira pedyo kana kuti mugere pedyo nevanhu ivavo vanova makristu sheererai mubate ruoko rwavo muvakwazise ruoko rwavo isa ruoko rwako pamusoro pavo mwari ngavarumbidzwe nekuda kwemweya wako maaritari edu akazara pano nevana nezvimwe hatikwanise kuvaunza kumusoro kuno Unonzwa zvakanaka here? Haunzwe zvakanaka here? Haufari here kuti uri muKristu? Kwazisana maoko nemumwe munhu akagara pedyo newe zvino patinenge tichiimba rwiyo. Tichafamba muchiedza. Ichi chiedza chakanaka. Chiedza chaishe Jesu Kristu chichiratidzwa munyama. Kwako zvino. Kare papa vambo, paPentecost, hapo mweya mutsvene wakawira pamusoro pechechi, maridzo yakadzika ichipinda musimena, hapo ndokumira Irene asi mutsvene waMwari mukuru, achitaura nendimi, simba raMwari, achimutsa vakafa, achiporesa vanorwara, akanga achifamba muchiedza, mushure make, kwakauya Kolumba mutsvene waMwari mukuru ane simba, vazhinji vevamwe vatsvene vakuru, vakatakura maridzo zvichienda zvichidzika, vachifamba muchiedza. Chiedza chevhangeri. Chiedza chimwe chete chakavhenekera pazuva rePentecost. Kristu amire pakati pevanhu vake uye zvigadziko zvemwenje zvinomwe zviya zvichiratidza kupenya kwake sezuva riri pakati pekupisa kwaro. Hepano ipatiri muna 1961. Gati Simukei.
We keep walking in this life. It's such a beautiful life. It comes with
Munomuda here.
I love you.
nokusazodzokera zvekuzvinhu zvenyika. Ndakafa kunyika uye nyika yakafa kwandiri. Ndinofamba bedzi muna Kristu, ndichitungamirirwa nemweya mutsvene. Ndinomuda nokuti anondida uye anopenyera maropafadzo ake pandiri, achindigamuchira muruwadzano rwemuumambo hwake. Zvino tiri vanakomana nevanasikana vamwari, uye hazvisati zvaonekwa zvatichazove pamagumo, asi tinoziva kuti tichava nomutumbi wakafanana nomutumbi wake, iye unobwinya, nokuti tichamuona sezvaari. Ipapo tichange tichifamba muchiedza, chiedza chakanaka chinouya apo madonho edova retsitsi akajeka. Chivheneke kwese kwakachipoteredza masikati neusiku. Jesu, chiedza chenyika, munomuda here? Munoziva, mushure memharidzo ichicheka nezvese, ndinofarira kunzwa vanhu vachipinda munziyo votanga kunamata nekuimba mumweya. Hapana chinhu chakanakisa kupfuura kuimba kwakanaka kwekare. Ndizvozvo chaizvo, ndinoda kuimba kwakanaka kwechinyakare kwechipendekosti, kwete manzwi akanyanyisa kudzidziswa anobatwa kusvika vave kutswiriririka uye voshanduka kuita bhuruu kumeso. Uye vasingaziva zvavari kuimba, ndinofarira munhu uyo pamwe asina zvachose chipo chekuimba, asi zvakadaro aine ropafadzo rependekosti. Zvino ari kuimba nezvaro. Oh, zvinobwinya sei, sei nziyo idzodzo dzinotapira dzemuchinjikwa. Oh, ini zvangu, rwiyo rwedu rwekuparadzana zvino, tora zita raJesu newe, mwana wekusuwa nenhamo, richakupa mufaro nekunyaradzwa. Ritore kwese kwaunoenda. Mangwana manheru na 7 o'clock, 7 o'clock chaidzo, shumiro inotanga. Pazita raJesu tichigwadama, towa tichizvambarara patsoka dzake. Mambo wamadzimambo kudenga tichamugadza korona. Kana rwendo rwedu rwapera, tose ngatiimbei zvino. Zvino tazvipedza manheru ano. Izvo vachangondibvunza zvino kana paine shumiro mangwanani. Kwete, kwete mangwana. Wanai kuzorora kwakakwana mangwana. Pamwe mangwana manheru handizokwanisi kutora mharidzo iyoyo ichizoenderera. Saka tichaitora zuva rinotevera. Chero nguva yandinokundika pane mharidzo ino yakakwana, ndinoisimudzira zuva rinotevera. Asi tine izvi zvakarongwa. Tinotenda kuti makatogadzirira mazera echechi, handizvo here? Zvakanaka, ngatikotamisei misoro yedu tichimba, chinyararire zvino.